Mangwanani shamwari, ndinofara kuvepano mangwanani ano, uye ndichiziva kuti kukonai mose kunze kuno. Ndichitenda kuti Ishe vanesu nhasi, vachitipa kamumvuri kaduku kuti mutabhanakere muno musanyanyopisa pashumiro yemangwanani ano. Uye zvino isu ndinotenda, pane vana here, vana vatoburiswa here kuenda mumakirasi avo amanevhu? Ndaona tumwe tumachinda tuduku zvino. Handina kuziva kuti vaburiswa here mumakirasi vachidzokera munzvimbo dzavo kuenda mukamuri yavo yeSunday School. Zvino ndinamatireiwo, ndine sarudzo huru yandaifanira kuita manheru apfuura. Zvino ndinofanira kuiita nhasi. Zvino chechi ngainamate. Ndine musangano uri kutevera pamberi, uri chaipo pamuganhu weIron Curtain muGermany. Zvino saka zvakatiomei. Zvino ndinamatireiwo, uye saka kuti tinogona kutotanga iko zvino munhandare huru yecricket muGermany, iyo yakagadzirwa naHitler hondo isati yatanga. Inzvimbo huru yakanaka, munogara zviuru zvevanhu makumi masere. Zvino tinogona kuiwana kweusiku gumi hwakatevedzana. Zvino tiri kutarisira kutanga ikoko. Izvozvi zvino neuko ku La Sala Lorraine, France, tevere zvadaro kuBerlin. Todzoka zvakare, ndinoreva Berlin iri pakati pacho neFrance. Zvadaro tinodzoka kana Ishe vachida kuconvention muChicago inotanga, ndinofunga, musi weshanu nhanhatu nomwesere, uye nepfumbamo, uye ndicho chikamu changu ndiri muChicago paconvention pachechi yeSwedish. Uye zvino pane vabhoze vamwe venyu vanobva nekuChicago vane convention iri kubva pane ino istevere, ichitanga zuva rokutanga ranyamavhuvhu kana zuva rokutanga ragunyana iri muSweden. Zvino ndinofara kwazvo kuziva kuti vakandivhotera kuti ndiuyeko zvaive zvepasi rose, uye pasina anopokana. Ndakafara nazvo, asi ndinofanira kuendako kana zasi kuno zvino. Namatai kuti Ishe vanditungamirire ikoko kwacho chaiko kune mweya yakawanda inozoponeswa, uye kuti zvakanyatsonakisa zviitirwe kuumambo hwaMwari. Zvino vane convention kumusoro uko neivo vari muSweden. Zvino vati tichava nezviuru makumi maviri nezvishanu, makumi matatu nezvishanu zvavanhu vatichatanga navo paconvention, uye vazhinji vacho vanhu vasina kuponeswa. Zvakare zasi kuno muGermany, zvino vane nhandare inogara vanhu zviuru makumi masere. Nokuti isu muSwitzerland kwatichangobva takave nemusangano wakaisvonaka ikoko, uye vazhinji venyu vamwe hamusati mazvinzwa nazvino. Ishe vakatiropafadza zvikuru, takava nevakatendeuka zviuru makumi mashanu pausiku hushanu kuZurich, Switzerland. Zvino saka vama Jack Schuller vazhinji venyu munovaziva, ivo muMethodist mukomana wemutana Bob Schuller, vari muBelfast iko zvino, uye vari kuti ivo vari kuita kuti nzvimbo yacho ishanduke kwazvo ikoko nokuda kweevhangeri, uye kutopfuura izvo Billy Graham akaita mumusangano wake. Jack muchinda wechidiki akanaka kwazvo, akazara neshungu uye nerudo. Zvino iye akanyatsoperera mazviri kusvikira ndave kutenda kuti muranda washe mukuru. Uye namatirai hama Schuller, uye ndi Jack Schuller. Zvino Jack MacArthur zvakare ari pamumwe chete naye. Hama Jack MacArthur muparidzi mukuru zvakare. Zvino ikoko pane varume vechechi vakati rwange rwuri rumutsiriro rukurusa rwati rwamborova Ireland. Saka isu tiri toenda pamunamato mazuva ose pamusoro pe varume ivavo vose vari vaviri, varume vechidiki vari pasi anenge makumi mana zvinodaira kudaro kana pasi muri nezvakadaro, uye vadzidzisi vakanaka vakasimba veevhangeri, uye tinovada. Uye zvino ndinonamata kuti musandikanganwe kuti Mwari vaite kuti ndiite sarudzo kwayo. Iye zvino pane dzimwe nguva dzokuti hauzive kuti wotora nzira ipi. Makambosvikawo here munzvimbo dzakadaro? Ndinotenda kuti Pauro akambosvika panzvimbo yakadaro imwe nguva, haana here? Pakange pari pakati penzira mbiri. Zvino paaive woenda ikoko, handiti akaona ngirozi muchiratidzo yakamuudza uya kuno kuMacedonia. Saka Ishe vachine ngirozi yavo havana here? Dai ndaikwanisa kungozvininipisa mumwoyo mangu pamusoro pazvo sezvaive Pauro. Uye zvino nhasi manheru, rangarirai shumiro dzeevhangeri pano patabhanakeri. Munhu wose auye. Imi vari munharaunda yeLouisville, ndichange ndichitaura kuchechi of the Open Door nhasi manheru kwemaawa akati kuti nguva dza7:30 kusvikira 9:30 kwehama Cobble. ndainge ndichauya kaviri pano uye zvino ivo murume akanaka zvikuru zvino ndokundifonera zvino hama kobo murume kwaye chaiye hama imi ndine chokwadi kuti munozivana hama yakanaka kwazvo zvino handina kukwanisa kuvarambira zvakadaro namatai pamusoro pezvose namatai uye namatai kuti mwari vatipe isu sarudzo chaiyo yokutora zvino tisati tatanga mharidzo yeevhangeri tine mangwanani atichafanira kukumikidza vana vaduku uye ndine kamunhu kaduku pano kekukumikidzawo zvakare kunashe zvino nguva dzakawanda mumachechi akawanda muri kunyatsonzwa zvakanaka here kumashure-shure uko kana muchigona zviri sei mafeni aya pano ndinongori haukwanisi kuzvinzwa pachako kwete iyo zvakanaka ndinotya kuti ndinoparara kana isipo saka vana vaduku dzimwe nguva vanovasasa mvura muchechi pavanenge vachiri tusvava tuduku zvino ndizvozvo izvozvo zvakabva muchechi yekatoriki pakuombeka vana vaduku kana kubhabhatidza sokudainza kwavanovaita vachingori vana vaduku chechi yemethodist yakazviunza zverubhabhatidzo rwevachechi yevakawanda ndinofunga yevamwezve vakawandawo ndinofunga ndiwo mutsauko pakati pemanazarini nemamethodist akare ndirwo rubhabhatidzo rwetusvava uye netumapoka twakakwachuka nevamwe vakadaro asi ingava nzira ipi hazvina handifunge kuti zvine basa zvakanyanya nokuti zvisinei ndinofunga karuvhari yakatopedza nyaya yacho ipapo chaipo kune vese ndizvozvo nokuti jesu wakafira ipapo kuti aponese vana vadiki pamwe nokuponesa nyika zvino kamwana kaduku hazvina basa kuti kangave nemubereki akadii mutadzi zvakadini hazvina mutsauko wazvinoita nokuti ropa rajesu kristu rinomuchenesa maona uye iri ndiro gwayana ramwari rinobvisa chivi chenyika mwana uyu haagone kutendeuka haazive kuti angatendeuka sei haana pfungwa dzokuti sei ari pano ega haagone kukuudza kuti sei ari pano asi mwari akamutuma pano zvino ropa rajesu kristu rinomuchenesa nguva iyo yaanouya panyika zvino kutozoti asvika pazera rokuti ava kuzvidayirira ega ipapo anoziva chakanaka nechakaipa zvino zvaachazoita anofanira kuzotendeuka pamusoro pezvaanoziva kuti akakanganisa ndizvo chaizvo saka vamwe vavo vanovasasa mvura vachifunga kuti havaende kudenga zvino pane dzidziso yokuti kana kamwana kakazvarwa nevabereki vakazadzwa nemweya mutsvene saka mwana iyeye anoenda kudenga asi kana zvisirizvo hapachisina zvake mwana uyu zvatopera ndokukanganisa kwakanyatsokwana zvine mutsauko upi zvekuti vabereki vane mweya mutsvene zvose chishuwo chepabonde uye mwana anongozvarwa nenzira imwe chete saka zvese kuberekwa muchivi kuumbwa mukusarurama kuuya munyika chitaura nhema izvozvo ndizvo zvinorehwa nemagwaro saka zvino ipapo ropa rajesu kristu rinochenesa uye rinoita yananiso kumwana uyu kana akafa anonyatsoenda zvakakwana chaimo muupo hwamwari kana ainge akazvarwa nevabereki vane zvivi zvakanyanyisa panyika kusvikira ava pazera rekukwanisa kuzvidayirira apo oziva chakanaka nechakaipa zvino zvaanozoita kubva ipapo anofanirwa kuregererwa pazviri anofanira kukumbira kutendeuka kwake kubvira ipapo zvichienda mberi asi kana kachiri kacheche zvino inzira yatinoedza kutevera pano kutabhanakeri ndiyo nzvimbo yega pasi rose kwandinoenda pandinoparidza dzidziso ipo pano patabhanakeri nokuti ino ndiyo chechi yedu zvino tinoparidza dzidziso pano kuti vanhu vagare mumutsara vamwe varume mumachechi avo vanoparidza chero zvavanotenda uye ivo ihama dzangu uye tinogona kupesana zvishoma asi tichingori hama kunyange zvakadaro zvino asi pano mutabhanakeri tinoparidza zvatinofunga kuti idzidziso yemagwaro zvino imomo tinoona kukumikidzwa kwevana zvatinodaidza kuti kukumikidza nguva bedzi mubhaibheri yatinogona kuona kana apo mutestamende itsva apo vana vadiki vakambova nechimwe chinhu chokuita kana kuti kristu apo paakange ane chokuita mazviri mumhemberero kwaive akavatora mumaoko ake uye ndokuisa maoko ake pamusoro pavo ndokuvaropafadza ndokuti regai vana vaduku vauye kwandiri musavadzivise nokuti umambo hwamwari ndehwevakadai zvino takasiyiwa sokunzwisisa kwedu kuti tienderere mberi nekuita basa raakauya kuzozadzikisa rufu rwake pakarivhari akanga anesu zvino iye ndokuenda achibva akabva muna mwari ndokuuya panyika ndokudzokerazve achibva kuna mwari kana kuti kubva panyika achienda muna mwari uye ndokuuya zvakare muchimiro chemweya mutsvene zvino ave nesu matiri kusvikira kumagumo enyika achiita muchechi yake basa rimwe chete raakaita paakange ari pano panyika. Zvino nokudaro notora vana vedu mumwe kune mumwe kune vashumiri ivo vovanamatira voisa maoko avo pamusoro pavo vovakumikidza kuna Mwari. Ingori mhemberero duku yokutaura kuti tinokoshesa zvatakaitirwa naMwari pamwe nevana vaduku. Zvino kana mudiki wenyu akasaswa mvura kana ingave ipi nzira iri kuchechi kwenyu, ungai isu hatitaure kana chinhu chimwe chete chinopesana nazvo. Zvakanaka hazvo, asi pamagwaro tinongoona nzvimbo imwe chete ndipo apo Jesu paakavaropafadza pachake. Izvozvo ndichaverenga kana Ishe vachida mushoko pano. Tinoona kuti muna mutsvene Ruka mu tinotenda kuti chitsauko 10 uye tichitanga nendima 13. Zvino vakauya nevana vaduku kwaari kuti iye avabati, asi vadzidzi vake vakatsiura avo vakange vauya navo. Zvino Jesu akati azviona akatsamwa uye akati kwavari, regai vana vaduku vauye kwandiri uye musavadzivise, nokuti ushe hwaMwari ndehwevakadai. Zvirokwazvo ndinoti kwamuri, ani nani asingagamuchire ushe hwaMwari somwana muduku haangatongopindi mahuri. Ipapo akavafungatira mumaoko ake, zvino ndokuisa maoko ake pamusoro pavo uye akavaropafadza. Zvakanaka izvi, iye akati, zvino regai vana vadiki vauye kwandiri, musavarambidze, nokuti kune vakadai vakaita semwana mudiki uyo umambo hwaMwari ndehwavo. Zvino iye akavatora mumaoko ake akavaropafadza. Zvino tingazvide sei mangwanani ano kuti tive naJesu agere pauzima pano papuratifomu toti, Ishe, hamungaropafadzewo here mwana wangu? Oho, chingave chii? Kune maziso edu evanhu nemwoyo yedu zvinoshuvira kuona izvozvo, asi iye ari pano zvakadaro nokuti akatipa rairo yokuti tizviite. Zvino sezvataita naiye anozvicherechedza, tinogamuchira avo vaakatumira, tinogamuchira iye akatuma. Munoona? Saka iye ari pano mangwanani ano. Zvino kana hanzvadzi Geti vakauya kuno uku kupiano kuridza chimbo chedu chekare chataimboimba kare kare ichi, vaunzei mukati, unzai vadiki kuna Jesu. Ndinotenda chiri mubhuku umo pane imwe nzvimbo, handina chokwadi, unzai avo vadiki kuna Jesu. Saka kana une mucheche, mucheche mudiki asati akumikidzwa, zvino uchida kukakumikidza mangwanani ano, saka tingafara kuzviita. Zvino kune vashumiri here muchivakwa muno, vaparidzi vangade kuuya vofamba kuno uye vomira nesu pano apo patinenge tichikumikidza vana kuna Ishe? Tingafara kuve nemi apo muchiuya. Zvakanaka, chiri mubhuku here iro? Machiwana here hama Nevo? Achimo imomo? Zvakanaka, vangada nochiziva vaunzei mukati. Zvakanaka, ngatichiimbei zvino munhu wese pamwe chete apo ana mai vachiunza vacheche vavo. Zvakanaka, zvakanaka, navo mukati, vaunzei mukati, vaunzei mukati kubva kuminda yezvivi, vaunzei mukati, vaunzei mukati, unzai avo vari kudzungaira kuna Jesu, vaunzei mukati, vaunzei mukati, vaunzei mukati kubva kuminda yezvivi, vaunzei mukati, vaunzei mukati, unzai avo vaduku kuna Jesu. Ngatikotamise misoro yedu kwekanguvana. Baba vedu vekudenga, pakamira vakakomberedza aritari mangwanani ano, pamire vana amai nana baba vakabata vana vavo vadiki mumaoko avo, avo vamakapa kwavari nenyasha, vari kutenda kwazvo nokuda kwavo Ishe. Zvino vari kuvaunza kuno paaritari mangwanani ano muimba yaMwari kuzovakumikidza kupa upenyu hwavo kuna Mwari. Ndimi makapa uye tinonamata Mwari kuti imi muchariritira nokuropafadza mumwe nomumwe wavo. Vatungamirirei, zvinodai ngirozi dzinochengetedza dzaMwari dzatarira pane mumwe nomumwe wavo. Vapei upenyu hurefu hwemufaro pamwe nokufara ngavakure kuve varume nemadzimai vamwari vamangwana. Kana pane ramangwana, Mwari tinonamata kuti musimudze vaparidzi nevaprofita nevadzidzisi kubva muboka revacheche ava vakapoteredza aritari mangwanani ano. Zvino kana takwegura tisisakwanise kuenderera mberi, mumwe munhu anofanira kutibvisa pane imwe nzvimbo kuenda kune imwe. Tinodadai takwanisa kuzomira uye tichinzwa evhangeri ichiparidzwa neava vari pano nhasi. Zviitei Ishe. Zvino nerimwe ramazuva rakabwinyiswa, kana zvose zvapera, upenyu hwedu hwapera. Vabereki ava vakapoteredza aritari, ngatiitei saJakobho wakare, apo paakaropafadza vana vake vose akavaudza kuti magumo avo aizovei muzuva rokupedzisira. Zvino achitarisa kumusoro akati, munoziva ndichazounganidzwa pamwe nevanhu vangu. Zvino rimwe remazuva rakabwinyiswa, iye nevana vake vose vachazounganidzwa mune nyika iri nani. Ndosaka Bharamu akati, regai magumo angu okupedzisira ave seake. Mwari, ndinonamata kuti imi mupe maropafadzo aya pamusoro pevabereki. Uye zvino zvatave kuenda kunoisa maoko pamusoro pavo. Zvinoshamisa. Zvino zvakaninipa zvakadini imi zvamakazviita Ishe, kuti isu vanhu vepanyika pano tive nemukana wokuropafadza vana vadiki muzita renyu, tichiziva izvi kuti izvo zvatinokumbira tinozvipiwa. Apo tinoenda kunovaropafadza dai Jesu uyo munhu asingaoneke chose, iye samasimba amire pedyo ogoropafadza mwana mumwe nemumwe apo patinoisa maoko pamusoro pavo tichivapira kwaari, nokuti tinozvikumbira nemuzita rake. Ameni. Hama Glenn Funk vane vana vavo vatatu vari kuzokumikidzwa kuna Ishe. Kakamuri kaduku uko kure kunyika yokumusoro, imi makavimbisa mwana uyu kwandiri. Baba, maropafadzo enyu ngaazorore paari. Joseph, mukomana wangu, ndinokupa iwe kuna Mwari. Zvino dai upenyu hwako wave chiropafadzo, dai wave muprofita Joseph, dai nyasha dzaMwari dzazorora pauri. Dai Mwari wababa vako Ishe Jesu Kristu arambe achikuropafadza, woita kuti upenyu hwako huve chiropafadzo kune vamwe. Nemuzita raJesu Kristu ndinomuropafadza. Ameni. Munoda vana vadiki? Pane chimwe chinhu pane vadiki ava zvekuti amai voga voga vanoda kuti mwana wavo aropafadzwe. Zvino zvimwe chetezvo zviri baba vedu vokudenga kwatiri isu vakura mangwanani ano vanoda kuti mumwe nomumwe wedu aropafadzwe. Anotiunza pamberi pechimwe chinhu obva angochitambidza kwatiri zvokunge kuti, hezvo ndinoda kuti iwe uropafadzwe mwana wangu. Haashamise iye here? Saka tinokwanisa kuyemura baba vokudenga vane mutsa vakadaro. Zvino mumaropafadzo evana vaduku munoziva, ndakanga ndichiverenga pano mumagwaro rimwe zuva pamwewo nechekuno, makanga muri mutestamende yakare iri chinhu chikuru icho ini chandainyatsokoshesa zviro kwazvo kuti ndiverenge echino ichi ipo pano. Zvino Natanaeri akati kuna Dhavhidhi, ita zvose zviri mumwoyo wako nokuti Mwari vanewe. Maona, ita zviri mumwoyo mako. Zvino nguva zhinji ndakaona izvi, shamwari muKristu, kuti ndakataura zvinhu ndisingazive kuti ndiri kuti chii. Zvino totozoona kuti zvinotozoitika zvaunotaura. Zvakanzi imwe nguva Jesu akadzika kubva mugomo, zvino iye ndokubva aona muti wakanga usina chinhu pauri aingova mashizha oga, zvino pakange pasina muchero. Zvino iye ndokuti hapana munhu achadya kubva pauri kubvira zvino. Zvino zuva raitevera achipfuura nepo, vaapostora vakaona mashizha akasvava, iye ndokuti, tarirai kuti muti wasvava nokukurumidza. Jesu akati, ivai nokutenda muna Mwari, nokuti pane chinhu chipi chamunoshuvira kana mukanamata, tendai kuti machiwana uye muchazochiwana. Uye chero zvipi zvamunotaura muchawana izvo zvamunenge mataura. Fungai pamusoro pazvo. Oh, uye pamwe nhasi Mweya Mutsvene mukuru waMwari akamira pano paaritari. Iwe woti, zvakanaka, hazvifanirwe kunge zvakashongedzwa, haifanirwe kunge iri imwe nzvimbo huru yakaisvonaka kwazvo. Jakobho imwe nguva akatora dombo ndokutsamisa musoro wake pariri zvinona nhasi richiri kungocherechedzwa sedombo rehumambo kana dombo rehumambo. Iro dombo richiri kungotakurwa kwese nevarume vakuru venyika kuti madzimambo agadzwe ari pamusoro pedombo iri. Ringori dombowo zvaro rakare rigere mumunda. Bheteri yaingova murwi wematombo aive akaiswa rimwe pamusoro perimwe. Zvino yakazova imba yamwari, nzvimbo yeugaro. Jakobho akati iyi ndiyo bedzi nzvimbo yeimba yamwari. Ungori murwi wematombo aive akagara rimwe pamusoro perimwe. Hazvitore zvinhu zvikuru zvakakwenenzverwa, zvinotora unyoro nokutenda. Kuzvitenda ndizvo zvazvinotora, ndizvo zvinoita kuti zviite. Zvino tichiziva kuti nguva nokukasika inopera, tichaedza kusakubatai kwenguva ndefu, tichiziva kuti kuri kupisa uye muchechi makamanikidzana. Saka ndichataura nemi kwenguva shoma mangwanani ano pamusoro pechidzidzo chiduku pano chinogona. Ndinovimba kuti chichakubatsirai. Zvino ini ndisati ndabva kumba tanyora pasi zvinhu zvitatu kana zvina zviduku. Ndati ndichamira ndoona kuti Ishe vanoda kuti nditaure chii pandichadzika ikoko. Ndanyora zvinhu zvinenge zvitanhatu zviduku zasi pano apa. Zvidzidzo zvidiki zvinondanyora chimwe chete ndokuchiisa muhomu yangu sezvizvi. Ndafunga saka kana ndikasvika papurupiti zvichida iye achandiudza chimwe chokutaura pamusoro pacho. Iye zvino ndingori kure chaizvo sezvandiranga ndiri kumusoro uko. Saka zvisinei ndichaverenga gwaro pano. Ishe vatibatsire kuti isu tirinzwisise. Chitsauko 14 chamutsvene Ruka. Uye ngatitangirei tingati pamakumi matatu ndima 31 ichitsauko 14 yamutsvene Ruka. Kana ndeupiko mambo kana achienda kundorwa nomumwe mambo usingatange kugara pasi kutanga obvunza kana achikwanisa une vanhu zviuru zvine gumi, angagona kundosangana neanouya kuzorwa naye ane vanhu vane zviuru zvina makumi maviri? Kana asingagone achiri iye, kana iye achiri kure kure, anotuma nhume kunokumbira mashoko orugare. Saka saizvozvo ani nani kwamuri, ndinoda kuti mucherechedze nepedyo. Zvino kutanga iye akati uyu mufananidzo, iye akati zvino pana mambo ari kuuya uye ane zviuru makumi maviri emauto. Zvino mambo uyu achanosangana naye angori nezviuru gumi zvemauto. Saka zvino kutanga anogara pasi obvunza kana akagadzirira kuti anogona kuzviita here kana kwete. Zvakanaka, ani nani kwamuri asingasiye zvose zvaanazvo haangave mudzidzi wangu. Maona, zvino dai Ishe vawedzera maropafadzo avo pane shoko iri. Zvino ngatikotamisei misoro yedu kwekanguvana. Baba vedu vokudenga, imi ndimi munoziva zvinhu zvose, uye hamucherechedze chimiro chemunhu nokuti munhu chinyi kuti imi mumurangarire. Makasika munhu uye akangoita seruva remumunda. Nhasi uno ane runako mangwana ave kuchekerwa pasi oiswa muhovhoni obva angosvava zvakadaro. Zvino ndinonamata kwamuri Mwari kuti muve netsitsi kwatiri nhasi, kuti mumwe nemumwe wedu azvinzvere nhasi. Tiri muno semuimba yekugadziriswa, tiri pano kuzodzidza nokuziva kuti tinorarama sei. Zvino ngazviuye zvichibva mushoko renyu nhasi. O Mwari wemunaziyenda nakuenda, vana venyu vazhinji vaungana muno, uye vazhinji vavo vanga vari vana venyu kwemakore akawanda. Asi saizvozvo tose tinodzoka muimba yaMwari kuzodzidza kuti tizive. Zvino ini muranda wenyu ndinoshuvira kuti ndizive zvakawanda pamusoro penyu. Zvino ndinonamata kuti imi muunze kufemera kweevhangeri pamusoro pedu tose, pamusoro pemuranda wenyu, uye kuti upo hwenyu muchitifemera isu muchivakwa chino huve hukuru kwazvo nhasi, kuti tigobva umwoyo yedu tichishuvira kuve varanda venyu vari nani, kuti zvizova nepundutso kuva kwedu pano. O Mwari wetsitsi, tipei maropafadzo aya nemuzita raJesu mwanakomana wenyu. Ameni. Zvinoda Ishe vawedzera maropafadzo avo pashoko apo tiri kuverenga. Ndinoda kutora musoro wenyaya mangwanani ano kuti mweya inonyengera kana shoko raMwari. Zvino chidzidzo chinoita sokukatyamadza Asi nokuti tiri mutabhanakeri uye chitatu chapfuura manheru. Svondo yapfuura mangwanani. Ndaitaura pamusoro peka kajubheri kaduku keevhangeri. Zvino chitatu chapfuura manheru ndaiparidza pamusoro pemudzimai ave nechishongo pamusoro pake kana chi akarasa rimwe remakobiri ake. Zvino aiva achitsvaira imba achiedza kuriwana murume wake asati auya. Zvino takaona kuti mudzimai uyu aive mudzimai wedzenyika dzekumabvazuva uye iye uye achimiririra kereke. Zvino mhete yemuchato yaisapfekwa mumunwe, yaipfekwa yakatenderedza musoro ine masirivheri mapfumbamwe mairi. Zvino kana mudzimai ave chipfeve, vaibvisa rimwe remasirivheri vobva varatidza kuti ave chipfeve. Saka mudzimai uyu aive arasikirwa nerimwe rawo asiri chipfeve. Asi murume wake ainge asipo, zvino aiedza kuchimbidza kuti ariwani, kuti aridzosere muchishongo chake, nokuti murume wake akauya aizoziva kuti akabatwa ari muupfeve. Zvino zvaitoreva kuputsika kwemusha nezvimwe zvakadaro. Zvino ndakazvifananidzira kwenguva shoma nechechi yakarasikirwa nezvinhu zvizhinji zvikuru. Zvino yave nguva yokuti baba vave kuuya, saka tinofanira kuzvivhima zvose. Zvino tichiziva kuti mukereke uye mutabhanakeri medu, zvino ndinoda kutaura pamusoro pemweya inonyengera chaizvo pachokwadi inofanirwa kunzi zvemadhimoni. Munonzwa zvakawanda nezvemadhimoni emazuva ano, asi munonzwa zvishoma pamusoro pekuti rinobviswa sei. Isu tose tinonyatsoziva kuti kune madhimoni, asi chinhu chinotevera ndechichi, kuti unobvisa sei chinhu ichi. Uye zvino pane tine nenyasha dzamwari mukana mukuru wokushanda nezvinhu izvi zvinonzi madhimoni, uye ndichisangana nawo papuratifomu nemukufamba kwemazuva ose. Zvino saka ndinoda kutarisa murugwaro mangwanani ano kuti tione kuti zvinhu izvi zvii. Zvino takazvishandisa mushumiro dzokupodza varwere nguva dzose kudivi rezvekupodza: kenza, bundu, tsanga yemuziso, TB. Zvinhu zvese izvi hazisi zvinhu zvinobatika, ndezvemweya uye ari madhimoni. Gwaro rinozvisimbisa pachena. Asi aya madhimoni munyama nezvinokura sekenza ine upenyu mairi, zvino upenyu hwacho ndiro dhimoni. Kukura kwetsanga, kupararira kweTB nezvimwe zvirwere, madhimoni ari muchinhano chepanyama. Zvino mangwanani ano tinoda kutaura pamusoro pemadhimoni muchinhano chemweya ari mumunhu wemukati, ari mumunhu wemukati sezvaari mumutumbi. Zvino tinofanirwa kubvuma kuti tinovaona mumitumbi yevanhu sekenza nehosha dzakasiyana-siyana dziri mumutumbi wemunhu. Zvino uno kenza yakatotaurwa kuti chirwere chemuchiyero chechina, kuti iri mune chimwe chiyero. Chokwadi ndezvemadhimoni, chirwere chese chirwere chemuchiyero chechina kutanga kwacho. Iye zvino, asi zvino kenza mumutumbi kana kenza iri mumunhu wemukati, dhimoni rinogona kuuya mune imwe yenzvimbo idzi. Zvino pane nguva zhinji uye nevanhu vakawanda vane pfungwa dzakanaka dzokuti, uye vanhu vakanaka vanoedza nguva dzakawanda kuzorora pane kadzidziso kaduku kebhaibheri kavainako, kana chimwe chinhu chavakadzidziswa kubva vachiri vaduku, asi vozozviona zvakare kuti mukati mavo zasi mumunhu wavo wemukati kuti vachine chimwe chinhu chisina kumira zvakanaka. Imi vakawanda vari pano mangwanani ano, hatipokane chero paunoona makristu akaungana pamwe chete, unotoona vanhu vane mweya yakadaro mavari kuti ivo hazvitombodiwi, havatombozvida. Ivo vanoti, oh, raindangogona kusiya kunyepa, raindangogona kusiya kuchiva, raindangogona kusiya ichi nechocho. Zvino ndiwo madhimoni, uye zvino anouya ari muchimiro chezvinamato nguva zhinji. Nokuti iSunday school inguva yekudzidzisa, saka regai titarise izvi. Zvino anouya ari muchimiro chezvinamato nguva zhinji. Zvino murugwaro aivepo nemurume aive nezita rokuti Jehoshafati, murume mukuru, murume munamati. Zvino akaenda kune mumwe mambo aive mambo weIsraeri. Zvino iye Jehoshafati aive ari mambo weJudha. Zvino akaenda zasi kuna Ahabhu, mambo weIsraeri, uye vose vakabatana pamwe chete vakaita mubatanidzwa pachavo kuti vaende kunorwa paRamoti Giriadhi. Zvino vakazviita vasina kutanga vanamata. Oh, dai vanhu, vaingocherechedza. Ndosaka ndauya mangwanani ano, ndikakumbirai kuti mundirangarirewo apo. Ndichaienda mhiri kwemakungwa, muzvinhu zvose. Namatai. Mumwe munhu akauya pane rimwe zuva akati, Hama Branham, munofunga kuti zvakaipa here kuita chimwe chinhu? Ini ndikati, kose kune mubvunzo nazvo. Maona, kana pane mubvunzo mupfungwa dzako, zvisiye zvakadaro. Usambozviita zvachose, ingogara naizvozvo. Kana vatanga kuita chimwe chinhu, zvino kana pane mubvunzo kuti chakanaka here kana kwete, garira kure nazvo. Usapinde mazviri zvachose, zvino unozoziva kuti uri mugwara. Zvino zvinhu zvose zvinofanira kufungisiswa wanamata kutanga. Tsvakai umambo hwaMwari kutanga uye nokururama kwake. Zvino zvimwe zvinhu zvose zvichazowedzerwa. Ndine chokwadi chemaziro kwazvo mangwanani ano kuti varume nevakadzi vakangopinda munzvimbo yokuti munhu wavo wemukati, kufunga kwavo, maonero avo, zvinenge zvakarurama pamberi paMwari. Ndiyo inova imwe yemachechi ane simba gurusa akambovapo. Tarirai kwenguva shoma, pane zvepanyama. Zvino tiri tine nguva dzakawanda tave kwemakore tine chatinodainza kuti chifumuro chemanyepo. Unogona kuchiisa paruoko rwako, choiswa chakachinjika musoro wavo. Zvino unogona kupinda imomo uye woedza nokukwanisa kwako kwese kuita kuti nhema inzwike kunge chokwadi inobva yaratidza zvinopesana nguva dzose. Nokuti munhu hahana kugadzirirwa kunyepa. Kunyepa chinhu chine unyengeri, chakaoma, chinhu chakaipa. Ndingade zvangu kunge ndine chidhakwa zuva ripi zvaro hane munyepi. Maona, munyepi. Zvino muviri wako hauna kugadzirwa kuti unyepe. Hazvina basa kuti uri mutadzi zvakadini uchingori mwana waMwari akawa. Munhu mutadzi mukurusa muguta rino nhasi, Mwari havana kumboda kuti unge uri mutadzi. Vaida kuti uve mwanakomana kana mwanasikana wavo. Wakagadzirwa sekugadzirwa kwavo pachavo, asi chivi chakaita kuti uve unodaro. Zvino kunyange ukaedza sei kutevedzera nokuita kuti manyepo aite kunge chokwadi, vave nemuchina wesainzi unoratidza kuti handizvo. Unogona kuzvitaura nokurevesa kwose kwaungade, asi unoratidza kuti handizvo. Nokuti kune hana yemukati pakadzika mumunhu. Zvino hana yemukati inoziva kuti chokwadi ndechipi. Zvino hazvina basa kuti uri kurevei kunze kuno. Hana yemukati inoziva kuti inhema. Zvino inozoratidza zvichibva muhana yemukati. Saka kana murume kana mukadzi vakaita kuti pfungwa dzavo nechapupu chavo uye neupenyu hwavo hunyatsonhangana naMwari, ameni, kusvikira gwara remweya mutsvene rinenge ranyatsove chinhu chimwe naMwari, chii chinozoitika kana murume nemukadzi vakanyatsoswatuka apo nekusununguka kubva mumwoyo wavo nokutenda kunobva mukati-kati? Vanhu vazhinji vanouya kuaritari kuzonamatirwa, vane kutenda kwenjere. Vanoreurura zvivi zvavo vojoina imwe chechi nekutenda kwepfungwa. Ivo vanozvitenda mupfungwa dzavo. Vanozvitenda nokuti vakazvinzwa. Vanozvitenda nokuti vanoziva kuti maitiro akanakisa. Asi handizvo zvinotariswa naMwari. Haatarisi pakutenda kwako kwenjere, anotarisa pamwoyo, apo mukati Mwari. Zvino kana zvichibva mumwoyo, zvinhu zvose zvinokwanisika. Zvino kupupura kwako kunosangana noupenyu hwako. Upenyu hwako hunotaura neruzha sezvinoitwa nokupupura kwako. Asi kana kupupura kwako kuchitaura chimwe chinhu uye upenyu hwako worarama zvimwewo, pane chakatsveyama pane imwe nzvimbo. Nemhaka yokuti une kutenda kwenjere, kwete kutenda kunobva pamwoyo. Uye zvinoratidza kuti kunze kuno pane ruzivo rwaMwari, asi mukati umu mune dhimoni riri kupokana. Ndinotenda mukupodza kwaMwari, asi hazvisi zvangu. Maona, zvinogona kudaro, asi ini handizvitendi. Mazvibata, kunze unoti hongu, mukati hana yako inoti kwete. Icho chinhu chiya chesainzi chimwe chete chinoratidza kuti zvanga zvisirizvo chozviratidza. Cherechedzai paya madzimambo aya asati vatanga kubuda aifanirwa kunge Jehoshafati asati atombobatana pamwe chete naAhabu aifanirwa kutanga ati ngatinamatei isu kuti tione kuti kuda kwashe ndokupi ndipei muparidzi ndipei mukristu ndipei mudzimai wepamba ari mukristu ndipei murimi kana munhu anoshanda mufakitori anoisa mwari pokutanga pazvinhu zvose ndichakuratidzai munhu achabudirira zvisinei kuti dhiabhori anoisa chii pamberi pake iye anotsvaga mwari kutanga tinofanirwa kuva kutanga asi ivo havana kuzviita ivo vave vose vakangodzimaidzwa nokuti Ahabhu aive noumambo hukuru hwaibwinya uyezve aive aita zvinhu zvizhinji uye aive nezvinhu zvakanaka zvikuru ndarama yake nesirivheri yake aive murume mukuru akabudirira asi asiri mutendi zvino ndipo pane nyika nhasi ndipo pamire America nhasi ndipo pakamira machechi nhasi takava nemachechi akanakisisa ati ambovakwa tava nevamwe vevadzidzi vakatsetseka kwazvo vatisati takambova navo takadzidzisa imwe yedzidziso yebhaibheri yakanakisisa nezvakadaro tikadzidza kuimba kunge ngirozi asi zvakadaro pane hutera pane imwe nzvimbo pane hutera nokuti vakabuda vachitevera dzidziso yevanhu uye nemweya inonyengera pane kuuya vachidzokera kushoko ramwari vanoedza kuti zvinhu zvifanani nenyika vakaedza kuisa zviedza zvinopenya pamusoro payo sehollywood pano rimwe zuva rimwe sangano rine mukurumbira remafull gospel mukansas city kana kuti ndine urombo mudenver paconvention vari kuvaka chechi yemadhora miriyoni zvino zviuru zvemamishinari zvichimirira masenzi makumi mashanu kubva kusangano rimwe chete irori kuti vaendese evhangeri kune vahedheni zvatinoda nhasi rumutsiriro rune pfungwa yechimishinari rwakatumwa namwari rwakaberekwa nemweya mutsvene runenge ruine shungu dzamwari kubuda vachienda kumasango ari mhiri uko zvino moitira mwari chimwe chinhu pane kuvaka mahombe machechi akanaka uye vachiedza kuita zvinodarika nekure zviri muvakidzani ndingasha hangu ndanamata ndiri mumisheni umo makanyatsotsvairwa kana mubhawa asi ndiine kusununguka kwemweya mutsvene pamwe nerudo rwamwari ruchipfuta mumwoyo pane kugara muzichechi gurusa ratiinaro panyika pose uye takatsimbirirwa pasi nedzidziso dzevanhu nezvitendwa isu tinoda nhasi rumutsiriro runozunguza kudzokera kuzvokwadi kudzokera kushoko ramwari zvakare zvino pavakaenda ikoko uye makange mave mushure mechinguva Jehoshafati akazoita sokuti pepukei ndokuti hapana saka ngatibvunzei ishe pamusoro peizvi iye akati zvakanaka Ahabhu akadaro iye ndokubva atumira ikoko ndokuwana zana mazana mana evaparidzi vakadzidziswa zvakanaka zvino ndokuvaunza kumusoro ikoko uye ndokuti vose ava vanoprofita zvino vakaenda mukushopera kwavo vakatanga kudaidzira zvino ivo vakati hongu endai zvenyu kumusoro norugare ishe vanemi zvino mushure mokunge vose mazana mana vapedza kupa chapupu chokuti vaende zvavo norugare asi Jehoshafati achiziva muri kuzvibata here munoona pakadzika mukati mehana yemurume wakarurama uyu pane chimwe chinhu chakamuudza kuti pane chisina kumira zvakanaka pamwe panhu chimwe chinhu chaive chakatsveyama Ahabhu akati zvino tine mazana mana pano uye muhumwe mumwe nemumwe wavo ari kuti endai ishe vanemi asi Jehoshafati akati hamuna mumwezve here iye akati saka tinodirei mumwezve shure tawana mazana mana evarume vakadzidza zvakanyanya munyika vese vari kuti endai zvaive zviri zvepfungwa asi pakadzika mumwoyo waJehoshafati akaziva kuti pane chakatsveyama zvino iye akati tine mumwe zvakare anonzi Mikaya asi ndakamuvenga akati anongogara achitaura chimwe chinhu chakaipa achingoropoka paanenge asina kukodzera uye ari kudzikisira machechi uye nezvimwewo akati ini ndakamuvenga akati endai kunomutora uye tigoona kuti anoti chii zvino Mikaya paakauya iye akati ivo vakati zvino tarira iwe taura zvimwe chete sezvataurwa nevamwe vese ava iye akati ndichango hezvino izvi ndichangotaura zvinenge zvataurwa namwari ameni Hazina basa kuti mprofita wako anoti kudii, uye kuti uyu, anoti kudii, uye kuti chechi yako inoti, uye kuti ivo, anoti kudii. Ini ndicha taura zvino taurwa naMwari, Mwari vakaisa pamuromo wangu, zvino ndicha taura sokutaura kwavo. Zvatinoda nhasi uno, ndezvevamwezve vana Mikaya, vanongo taura, zvino taurwa naMwari. Cherechedzai, saka vakamuunza kumusoro ikoko, uye iye akati, ndipei manheru anhasi. Saka, usiku ihwohwo Ishe vakasangana naye, zvino iye akadzoka mangwanani akateera. Apo madzimambo maviri vagere pagedhi, iye akati, endai kumusoro, akati, endai kumusoro. Asi, akati, ndaona Israeri semakwai akapararira asina mufudzi. Saka, mumwe muparidzi uyu akanyatsopfeka zvakanaka, akafamba mberi ndokumurova pamuromo, uye ndokuti, mweya waMwari waenda nekupi? Apo iwo pawabva mandiri, akati, uchazviona kana wadzoka. Hongu, iye akati, teerera pano. Iye akati, isu tiri varanda vaMwari, isu tiri mazana mana, iwe ungori mumwe chete. Asi Mikaya akati, ndichakuudza kuti dambudziko rako riri papi. Ameni, akati, ndakaona chiratidzo. Ameni. Iye akati, zvino ndakaona Mwari vagere pachigaro chavo, ndikaona hondo yekudenga imire yakavapoteredza. Uye tinoziva kuti shoko raMwari rakataura zvituko pamusoro pemurume uyu nokuda kwezvaakaita. Haukwanisi kuropafadza zvatukwa naMwari, kanawo dhiabhori haakwanisi kutuka zvakaropafadzwa naMwari. Inyaya yedungamunhu, hazvina basa kuti uri murombo zvakadii kana kuti wakazungaira zvakadii, hauna kufunda zvakadii, hauna kudzidza zvakadii. Chakaropafadzwa naMwari chakaropafadzwa, chatukwa naMwari chatotukwa. Ziva kupatsanura zvakanaka nezvakaipa. Mikaya aiziva kwazvo uye zvakanaka kuti akange asiri Ishe akange aine vaparidzi ava. Saka chii chakange chichinetsa nevaparidzi ava? Cherechedzai kuti vakaitei. Vakange vakapfeka zvakanakisisa, vakange vapiwa chikafu chakanakisisa, vakange vakauya pamwe chete mumapati avo nezvakadaro nomubatanidzwa yavo. Kusvikira apo vakange vasvika pokuti vaingoziva bedzi zvedzidzo yavo yezvekunamata. Zvino Bhaibheri rakataura kuti Mikaya paive akatarisa chiratidzo akati, Mwari vakati, ndiani watingawane kuti adzike zasi uko anonyengera Ahabhu? Zvino mweya wekunyepa wakati, ndichaenda zasi uko ndononyengera Ahabhu kubudikidza nevaparidzi avo, kukonzera kuti Ahabhu aende kunze uko kuitira kuti shoko raMwari rizadzikiswe. Zvino nhasi vanhu vazhinji vari kuteerera zvino Sunday school, ndinoida. Tarisai, vanhu vazhinji vari kuteerera kumweya yokunyengera pane kuti vatore shoko raMwari. Mweya irimo munyika, iwo madhimoni zvino anopinda munzvimbo, uye opinda pakati pevarume vashumiri, anopinda pakati penhengo dzechechi, uye anopinda pakati pevanhu vakanaka. Okonzera kuti vapinde pakutaura, uye vanotaura zvinhu nokuita zvinhu nokudzidzisa zvinhu, uye vopinda mukuita zvinhu izvo zvinopesana neshoko raMwari. Nhasi vashumiri veungano dzavo vari kubvumira vanhu vavo kuti vatambe makasa mumachechi, vakawanda vavo. Zvino havasi chete makatorike, pane maprotestandi mazhinji vanozviita. Zvavakaedza kuita kutsivanisa nechimwe chinhu, vakaedza kutora rimwe zano idzva, vakaedza kutora dzidzo kuti zvitore nzvimbo yemweya mutsvene. Haumbokwanisa kuzviita. Hazvina basa kuti munhu wenyu akadzidza sei. Ndinofunga kuti chinhu chakanaka kuti ange akadzidza, asi kana asina mweya mutsvene, pamwe nako kudzidza kwake hakumuitire zvakanaka. Kudzidza hakumbokwanisa kutora nzvimbo yokutungamirira kwemweya mutsvene. Ameni. Cherechedzai, ivo panzvimbo yeizvi vakaedza kutora kubatana chishanu panzvimbo yechiitiko chenguva dzekare chataimbove nacho. Nhasi kereke yave ichimanje manje vanofamba kumberi vapiwa rutsigiro, uye ndiyo nzira yavave kuita nayo. Asi hazvimbova zvakatora nzvimbo yebhenji rakare paichemerwa apo vatadzi vaidanidzira vachigadzirisana naMwari. Ndizvo chaizvo. Nhasi vari kuedza kutora nzvimbo yechegumi chaMwari, vari kuedza kutora zvimwewo, vari kuedza kuzviita kuti zvisiyane. Ivo pano dzika uye voita mitambo yemabango mumachechi votamba Rotary. Rotary haizombofa yakatora nzvimbo yechegumi chamwari. Shushuro dzemanheru kutengesa magumbeze mapikiniki kutsvaga mari yokuti vabhadhare zvikwereti zvakasiyana siyana. Hazvimbofa zvakatora nzvimbo yechegumi chamwari chisingagume pamwe nemupiro. Hazvigone kuzviita asi zvakadaro tiri kuedza kuzviita. Chiko ichi mweya inonyengera iri kudzika ichiedza kutsiva chimwe chinhu panzvimbo yeshoko ramwari. Mwari havana chinotsiva shoko ravo rinogara munaziyenda nakuenda uye nokusingaperi. Mwari havana chimwe chinotsiva kutenda. Kutenda hakuna chinokutsiva. Tariro haimbofa yakatora nzvimbo yokutenda. Kutenda kuri koga, kunomira koga. Hakumbofa kwakatora ku tariro haife yakatora nzvimbo yako. Tariro rubatso rwezvinhu zvinotarisirwa, umbowo rwezvinhu zvisati zvaonekwa, kana kuti kutenda ndiko waro. Maona, tariro chimwe chinhu, kutenda chimwewo. Tariro inochitarisira kutenda kunacho. Chimwe kutenda kupfungwa uye chimwe chacho chizaruro chakananga chamwari. Haikwanise kutora nzvimbo yekutenda tiri kuedza, asi tiri kungoita zvose izvi zvinotsivanisa. Tiri kuedza kuvaka machechi makuru pane kuti titumire mamishinari. Chimwe chinotsiva, Jesu haana kana kumbogadza ani zvake kuti avake chechi. Hazvina kana kumbogadzwa mubhaibheri. Takavaka maseminari vakaita kuti izvozvo zvitore nzvimbo yechimishinari. Isu Jesu haana kumbotiudza kuti tivake seminari. Akanaka zvavo dzidzo kuedza kuti iyo itore nzvimbo yacho haimbogoni kuzviita. Kurayira kwaJesu kwaive kwekuti endai kunyika yose munoparidza evhangeri kune zvisikwa zvose kuitira nguva yokuguma. Saka zvose zvinotsiva zvatinazvo hazvigone kutora nzvimbo yechechokwadi. Rimwe zuva ndakave nechiitiko chimwe chinotsivanisa. Ndakave nokurwadziwa nezino kwekutanga. Vakatozodzura zino racho. Mangwanani ano ndine zino rekunyepera riri ipapo. Ndiri kutotadza kutaura. Harimbofira akatora nzvimbo yerechokwadi kwete changamire. Oh, ini zvangu, unogona kutora munhu womupfekedza, womugadzira nemuti choko kana chero zvaungade kuita. Onyatsomugadzirisa zvakanaka kwazvo. Haana manzwiro, haana hana, haambofa akatora nzvimbo yemunhu chaiye. Uyewo kana kutendeuka kwenhema kwekufamba uchiti ndajoina chechi ndichaedza kuita zviri nani, hazvimbofa zvakatora nzvimbo yekutendeuka kwakare kwechokwadi kwakatumwa namwari kwemweya mutsvene kunoita kuti munhu ange akasiyana mumwoyo make. Hakugone kuzviita nokuti hapana upenyu makuri. Hapana chinogona kumupa upenyu. Hano munguva ichangotipfuurei ndakaona muvezi mukuru akauya neichi. Muvezi ndinoreva akagadzira mufananidzo uyu waMozisi. Handikwanise kudana zita rake iko zvino. Iye muvezi wechiGiriki zvakamutorera upenyu hwake. Zvino paakanga achisvitsa pokuti iye akafunga kuti chaive chakwana, achibva afadzwa kwazvo nechimupunzo chaMozisi. Saka akachirova paivhi pacho achibva ati, taura Mozisi. Chairatidzika kuve chechokwadi kwazvo, chakanyatsogadzirwa zvakanyatsokwana kusvikira chairatidzika kwazvo kunge Mozisi mupfungwa yake, zvokuti akarova nesando kuti chive nemanzwiro. Zvinoisa chechi mupfungwa. Hazvina basa kuti matsivanisa zvakadii, kuti munowana ungano yakakura sei, kuti munoimba zvakanaka sei nziyo dzenyu, kuti ungano yenyu inopfeka zvakanaka zvakadii, kuti mune zvakadii zveichi icho, kana kuti chimwewo chaunogona kurova kunzwa kana chii zvacho, hachife chakatora nzvimbo yeupenyu kusvikira Kristu auya zasi muchimiro chemweya mutsvene muchechi iyoyo uye oipa chiitiko chitsvacho kuberekwa patsva. Hazvife zvakatora nzvimbo yeshoko ramwari. Shoko ramwari rinomira riri roga. Mikaya aive neshoko. Iye aiziva kuti akanga ane shoko, aive neshoko rakanyorwa, aive naro zvakare nechiratidzo. Aiziva zvaive zvataurwa namwari mushoko ravo. Iye aiziva zvaive zvataurwa namwari nechiratidzo. Zvose zviri zviviri zvakauya pamwe chete. Akaziva kuti chaive chokwadi, saka akanga asingatye. Asi mweya unonyengera uyu, tarisai zvawaita nhasi. Kuita nhengo dzechechi dzakawanda, kuita nhengo dzechechi dziri nani, yakarerutsa pane kudzidzisa kwese kwakare kwemweya mutsvene. Yakatendera varume kuti vave nemapati ekuwadzana mumwe nomumwe kunze uko munzvimbo yepasi pechivakwa apo vanenge vachitamba mitambo. Izvozvo hazvigone kutsiva imba yepamusoro uko kwavainamatira mweya mutsvene. Yakatendera vakadzi kuti vaungane pamwe chete vachitaura zvinosekesa nezvimwe voita zvemanga-manga zvakawanda zvisina betsero pazviri hazvigone kutora nzvimbo yemusangano wekunamata. Vakadzi, nzira yavanobuda nayo kunze uye nemapfekero anhasi zvinonyadzisa. Ndakanzwa zvakataurwa nehama Nevo. Vakati, vanhu vemuamerica vanonzwisa urombo. Vakati, vakatumira mbatya dzavo dzose mhiri kwemakungwa. Ndizvozvo chaizvo. Vari kufamba-famba vakapfeka mbatya dzavo dzomukati. Vano, ndizvozvo chaizvo. Vanofanira kunge vakadzipa mamishinari. Nokuti mamishinari, vanhu, nemahedheni, vari kune dzimwe nyika vari kudzipfeka. Vanhu ava vari kugona kurarama vasinadzo. Zvinoratidza sokunge vanozvifarira. Ndichakuudzai, pane chimwe chinhu chatsveyamiswa uye ndiko kuparidzwa kweevhangeri yetenzi Jesu Kristu. Madhimoni anokubvisisai mbatya. Hapana kumbava kunze kwemunhu mumwe chete mubhaibheri akakurura mbatya dzake kubva paari. Akanga ari murume aive akagarwa nemadhimoni. Zvino ari kuuya ari muchimiro chakareruka nhasi, kunge anowadzana, kunge iye akanaka, kunge zvose zvakanaka. Mamiriro ekunze ari kutitonhorerei, uye zvinoita kuti uwedzere kunzwa kutonhorerwa. Ukangobvisa mbatya dzako, varume vachikwira nokudzika muruvanze vasina kunyatsopfeka, nevakadzi vakadarowo zvakare. Handiti mava kusvika pakadaro pokuti hapachisina ruremekedzo kunge serwaivepo paimbwa mumwe kune mumwe. Chii chiri kunetsa? Handisi kuedza kukurwadzisai, ndiri kuedza kuti ndikuudzei kuti kugarwa nemadhimoni, uye muri kuteerera kune mweya inonyengera iri kukuudzai zvakanaka izvo. Asi inema, tsanga yegorosi inongobereka gorosi. Kana uri muKristu, hauite zvakadaro, haugone kuzviita, hautongokwanisi kuzviita. Iwe une kutenda kwepfungwa zvinoti, hama Branham, ndinotenda Bhaibheri. Upenyu hwako hunoratidza kuti hautende. Amen. Mweya inonyengera ichipesana neshoko raMwari. Iye aiziva paaive amire, nyika yaaiziva, akanga ane shoko raMwari. Aive munhu asingafarirwe kwazvo. Hapana aimuda nokuti aitaura chokwadi, kunyange vaida vaparidzi ava. Zvino chimwe chinhu chatora nzvimbo. Ndinotenda nekufunga kuti murume wese ane chiitiko naMwari kana mukadzi anofanirwa kuzomboita tumanyavi tuduku. Ini ndinozvitenda, ndizvozvo chaizvo. Asi munoziva chii? Vakatora manyawi panzvimbo yerubhabhatidzo rwemweya mutsvene. Vanongowana ruzha rwakawanda, asi hapana chirimo chinorarama zvine utsvene sekurarama kwaunoita uchiita ruzha. Zvino ipapo unenge uchiita zvakanaka. Manyawi zvirokwazvo akanaka. Kuexercisa muviri kunobatsira zvishoma. Asi mweya inonyengera yakapinda pakati pevanhu veboka reveutsvene. Zvino yakavaita kuti vangozorora pakuti nokuti vanogona kudaidzira, kana kuti nokuti vanogona kutamba, nokuti vanogona kuita manyawi. Mutana uya wakare dzasi uko, mukuru wevaprofita vose, vaparidzi, akange aine chokwadi chokuti iye akaita zvakanaka, zvokuti akazvigadzirira nyanga mbiri ndokutamba achitenderera, achibva aita nyonga-nyonga yakatokura. Akanga ari kuzosairira hondo yevaAsiria kunze kwenyika, asi yaive nhema. Shoko raMwari raive rataura zvakasiyana. Amen. Munoona, unogona kuita manyawi zvakanaka kana uine mafambiro akanaka shure kwawo, manyawi emhando kwawo achifambisa manyawi ako. Dhavhidhi akatapa pamberi paIshe, mudzimai wake akamuseka. Zvino Mwari ndokutarisa pasi kubva kudenga vakati, Dhavhidhi uri murume ari chaipo pamwoyo wangu. Asi chinangwa chake chaive chakanaka, upenyu hwake hwaive hwakanaka shure kwawo. Saka nokuda kwokuti tinogona kuita manyawi, hazvireve kuti takaponeswa. Nokuti tinoenda kuchechi, hazvireve kuti takaponeswa. Usatenda mweya iyo inonyengera. Mweya chaiwo waMwari, shoko chairo raMwari, ndicho chokwadi chaMwari, inova mbeu yaMwari, rinoburitsa Mwari muupenyu hwako kuve neumwari, kururama, utsvene. Pakati pevanhu vakawanda tinoona manyawi nezvakadaro. Ipapo panova nokutaura-taura nemakuhwa nedzimwe mhando dzose dzezvinhu zvisina umwari. Hama, ndiyo chafu muchechi, isimba remadhimoni. Mweya yevarume nevakadzi inopinda pakati pavo voedza kusundira uko voti, izvi hazvisirizvo uye izvi hazvisirizvo uye izvo hazvisirizvo. Kana ukazvironda uchidzika, kapfumbamwe kubva mugumi ndiye munhu mumwe chete iye ariku konzera nyonga nyonga, asiri kuita zvakanaka. Amen. Mwari havadi nyonga nyonga pakati pehama. Ivai inokuremekedza. Ivai vachene. Idai Mwari. Mirai naye. Zvino cherobezi uchiziva kuti upenyu hwako uri kuenderana neBhaibheri. Une moyo wakachena, pfungwa dzakachena, rude kune hama yako. Uchiedza sokukwanisa kwako kusumudzira humambo hwaMwari. Uye uchiita zvinhu izvozvo. Uchipfeka zvakanaka, uchirarama zvakanaka, uchitaura zvakanaka, uchienda nzvimbo dzakanaka. Zvino unogona kuve nemanyawi ose aunoda uye munhu wose anozvitenda. Jesu akati, muri munyu wenyika, zvino munyu kana wadurungunda, zvino hapana zvauchabatsira, unoraswa panze wotsikwa pasi netsoka dzevanhu. Kana ungori munyu bedzi, hazvina kunaka. Asi, kana une kakurunga mauri, iwe iva nekuvavira kwemunyu, nyika inozove nenyota, iwe chivavira semunyu, ivo vachave nenyota. Oh, ini zvangu, mweya inonyengera, ichifamba, madimoni ari pasi pehunyengeri. Tarisai, tiri, muzuva rokupedzesera, tiri munguva yokuguma. Nyika yave kuda kusvika pamagumo ayo, semota rakazvimba pane imwe nzvimbo, rinenge roda kuputika rimwe remazuva ano, zvino chomukati chosvetuka kubva mariri. Zvave netsvina, hapana kana mushonga unogona kuzvipodza, vakaramba mushonga, vakaramba kurapwa. Ukatora mota riri kukura apo, kana ukasatora penicillin, kana chimwe chinhu kuti zviri bvise, kana chimwe chakadaro, rinoramba richikura kusvikira raputika. Ndizvo zvaitwa nenyika yakatanga kwete kare, ichiregedzera vachibva vaenda vane pfungwa yakakura. Mweya yenhema ndokupinda mukati, zvino ndokutanga kuudza vanhu izvi izvo. Kana nezvozvo, zvino takapamuka tichiva masangano mazana mapfumbamwe neanoraudzira akasiyana-siyana, rimwe nerimwe riine maonero akasiyana. Vanoti ivo, tinotenda izvi, tamirira pano. Ndizvo bedzi zvatinotenda. Havagone kurega Mweya Mutsvene uchipinda imomo. Havakwanise kuwana mukana. Mwari vane boka revanhu vanokwanisa kudaidzira. Zvino munhu wose aive odaidzira. Vane vamwe vanogona kutaura nendimi. Zvino munhu wose aitofanira kutaura nendimi. Vane zvose izvi zvakadai kusvikira zvave chii? Zvashatiswa zviro kwazvo nemweya inonyengera, ichinyengera vanhu kuti vaite manyawi aya, ipo pasina kana Mwari mazviri zvachose. Zvino vanobuda kunze vorarama chero mhando yeupenyu hwavanoda kurarama, uye vozviti chiKristu. Zvino nyika inogara yotarisa pazviri yoti, nai, tarisai uko, ndakangonaka sezvavariwo. Sezvandakataura humwe usiku pamusoro penguruve, pamusoro pemutadzi, haugone kupomera. Mutadzi angori mutadzi. Usaedza kumushandira kuti aite kwazvo, usaedza kumuudza ichi icho kana nechacho. Iye mutadzi kubvira pakutanga, iye inguruve kubvira pakutanga. Iye hamboziva mutsauko. Akaenda kumabhaisikopo, uye oenda musi wesvondo, uye oenda kumitambo yebhora. Zvino oita zvinhu zvose izvi angori mutadzi kubvira pakutanga. Unhu hwake hwakafanana nehochi. Hochi yakare inoisa mhino yayo pasi mumurwi wemanyowa. Zvino yobva yadya tsanga dzose kubva ipapo, uye nezvimwe zvose. Zvino nokuti iyo ihochi, haugone kuipomera. Iyo ihochi, ndizvo zvimwe chete nevatadzi. Asi ukaenda wozviti muKristu, uye woisa mhino yako imomo pamwe chete nayo, zvino haumbori nani pana iye, asi wakatodarika kuipa. Budai kubva pakati pazvo. Siyana nayo nyika. Siya, tendera Mwari. Siya, ko, unozviregedza seiko? Vanhu vazhinji vari kushamisika nhasi vachiti, saka, hava Branham, ko, unozviregedza sei? Ndinoziva kuti makanzwa zvedzidzo yekunamata yakawanda pamusoro pazvo. Ingorega, vanhu vazhinji vanongoshanda zvokudikitira vachiedza kuregedza. Vanhu vazhinji vanouya kuno zvinovoti, ndanga ndiri kuzoenda pamutsanyo wemazuva makumi mana kuti ndikwanise kuita chimwe chinhu. Haumbori kutsanyo kwemazuva makumi mana. Unofanirwa kungoregedza nyika nezvinhu zvose izvi zvemadhimoni. Zvinongotora shoko raMwari mumwoyo mako. Unofanira kudzidziswa kuti unozviita sei. Hauzviite nokusvetuka uchikwira nekudzika, kana kuzviita nomutsanyo wemazuva makumi mana. Unozviita nemwoyo wakazvipira kuna Mwari samasimba. Sokamwana kaduku kacherechedza kacheche kangu kaduku shure uko, amai vake vachiedza kukaisa bhachi rako diki pakari mangwana nano. iye akachiedza kuisa ruoko rwake muruoko rwacho iye atadza kuisa ruoko rwake imomo iye hagone kuzviita unotofanira kutungamirira karuoko kake kaduku anoda kuisa ruoko rwake imomo asi anga achingorovanisa kose kose iye haambosviki kuruoko rwacho anoziva kuti haamo muruoko zvino saizvozvo unoziva kuti hauna kumira zvakanaka kuna mwari kana iwe uchiri kuita makuhwa kunyepa uchiita zvose haukwanisi kunge wakanaka kuna mwari handina basa kuti uri nhengo yemachechi mangani kusvikira munhu wako wemukati atendeuka hama ndizvo zvechinyakare asi ndizvo zvinonyatsofanza zvoisa muto mumunhu wako wemukati ndizvozvo kuedza kuisa ruoko rwake mukati anofanirwa kunge ane mumwe munhu anomutungamirira mukati kuti angaise sei ruoko mukati zvino kana aisa ruoko rwake mukabhachi kake kadiki anoziva kuti zvaringana naye ndizvo zvazviri nemukristu wese akaberekwa patsva kana anyatsopinda muna mwari anotarisa upenyu hwake neshoko ramwari zvino ocherechedza kuti akanyatsonangana nezvose zvariri ane mwoyo murefu unyoro kunyarara kunyorova simba kutenda rudo mufaro rugare iye haangopepereswa kwese kwese kunge gungwa riri kubvongodzwa iye haangonetsekana pamusoro pechinhu chose chiduku iye haangotomuka apa neapo kunge chivharo chebhodhoro chiri panyanza ine mhepo yakawanda iye akadzikama mwoyo wake wakachena mifungo yake yakachena zvinangwa zvake zvakarurama zvimwe zvake zvaangada zvakarurama uye anoziva kuti anofambirana neshoko ramwari gehena rose harigone kumuzungunutsa anofambirana neshoko ramwari ane rudo rwamwari akachena mumwoyo make kune murume nomukadzi wose iye ane iye akazvibvisa kubva kune zvinhu zvomunyika zvakafa kwaari haachazvida zvakare zvokuti haugone kuita kuti musikana akazadzwa nomweya mutsvene apfeke hanzu dzinotaridzika zvisina umwari uye ongobuda kunze ikoko pasina chinangwa kwete changamire zvino hazvina basa rokumboenda uchimuudza kuti akacheyama nokuti haambo kutenda nokuti ndizvo zvega zvaanongoziva ndiwo mufaro wake mukadzi anopfeka tunhu tudiki itwotwo vanobuda kunze madekwana apo varume pavanenge vodzoka kumba vari kuuya kuti vacheke uswa paruvanzi kuitira kuti zvino munondiudza kuti izvozvo zvakanaka mudzimai handireve kuti iwe wakaipa handireve kuti unorarama zvisina hunhu asi iwe hauzivi hanzvadzi kuti mweya wetsvina wakubata ko chii chaunombozviitira une pfungwa dzakakwana kuti uzive kuti hakusi kutonhorera kuri kutowedzera kupisa pane mweya wetsvina iwe unoti ini ndakaenda kuchechi Nebhukadhinezari akanga ari murume mukuru asi nokuti akazvikudza mwari vakamupa mweya wenzombe ndokumuita kuti adye uswa kwemakore manomwe uye nzara dzake dzikakura kwazvo sezvakaita sedzevamwe vakadzi vemunharaunda muno ndizvozvo chaizvo zvino akabatwa nemadhimoni mumwe murume akabatwa nemadhimoni zvino ndokukurura mbatya dzose vakatadza kumupfekedza mbatya munoona here zvandinoreva mweya inonyengera chechi yenyu inozvigamuchira muparidzi wenyu anotya kutaura kana chimwe chinhu anotya kuti hamuzobhadhari chegumi zvachose ndicho chikonzero ndiro dambudziko ini zvangu ini ungaparidza sei kuboka remagora kunze kwekunge wavaita kuti vatendeuke uye vagadzirisa namwari kutanga kwacho vanoisa mhino dzavo mune zvinhu zvakafa nguva dzose zvaunotoda kurasira kunze zvino rumutsiriro rwakare rwotsvaira kubva kumahombekombe kusvika kumahombekombe rwoita kuti varume nevakadzi vagadzirisane namwari regera zvinhu zvenyika regera zvokuparidza zvinhu zvisina basa zvezinyekenyeke ameni paridza evhangeri mwari vakataura kudaro kana uchida nyika kana zvinhu zvemunyika rudo rwamwari harwusi mauri zvachose vanhu vanogona kutomuka-tomuka nokudanidzira usiku hwose uye vagotaura nendimi kunge kudururira nyemba padehwe remombe rakaoma vofamba vachibuda mangwanani anotevera vaine hasha dzinogona kurwisa saha rapamuchina wobuda uchinyatsoenda zvino wotaura chimwe chinhu muchechi chinokonzeresa kuti chechi yose ipamuke hapana chimwe chinhu kusara kwemweya inonyengera mweya yemadhimoni tinoda kuti tidzokere kushoko apo mwari vakachena vatsvene amen ndizvozvo chaizvo mweya yokunyengera ichipesana neshoko ramwari pano pane murume Nguwa shoma ya pura akawana kamukazi kaduku. Makatorike, ani dozen ikoko. Nguwa yake yeku guma kubereka. Chino uda mmaoko ake, uye nepa uma yake. Kana muparizi akanaka, anemu ya mchene, ndakafunga. Murume uyu aivene bodorele zinu izi. Chaka buda mmaoko ake, achitenderele achizoza vanu nazo. Ivaine tsitsi, chianti kristu. Handina basa kana ropa, rika vapa muno. Yomukazi, kana kuva mumusoro make, kana chero kupi. Hama, hapana rinopa rinogona kutora njimbo ya Jesu Kristu kwa nakoma na wamwari, ndiro ropa bezi, randino ziva pa msoro paru. Mudzimai anogona kunge ane mafuta, achidururuka kuva, mune rumwe ruoko, ne waini, ichibva mune rumwe, azikana, ukazvishandisa, mukunamata kupi zvako, ndi diabore, kuona vaparidzi, vachitsvairwa nezvinhu zvakadaro. Zvatinoda kudzokera kune bhuku rokutungamirira, kudzokera kushoko ramwari, iri, ndiro shoko ramwari, Bhaibheri rakare rakaropafadzwa. Woti, zvino ndinotya kuve zvakadaro, hama Branham. Ndinotya kuti, ndinozorasikirwa nemumwe mufaro wangu. Chiiko chanetsa? Iwe, hauzive kuti mufaro chii? Ndati, handipomere chidhakwa kuti chinobuda kunze, tonodhakwa. Iye, akapfundumwara. Iye, hazive, anomuka mangwanani, anenge asiri kunzwa kufara, ane babarasi. Anobuda, onotora mabhodhoro maviri kana matatu edoro. Iye, obva aenda, onozvitorera whisky nezvimwe zvinhu zvakadaro. Muputi mudiki wefodya, anogara zvake, zvino oputa, zvino ofuridza, kuburikidza nemumhino. Zake kunge chitima chinotakura zvinhu. Ndizvozvo chete. Ini handimuwanire mhosva, ndiwo mufaro bedzi waanoziva. Ndizvo chete, zvaanongoziva, iye inguruve pahunu. Munonyadzisa imi, munozviti makristu, muchivimba nezvinhu zvakadaro kuwana mufaro apo. Evhangeri yemweya mutsvene iri iyo imba huru yegwenya romufaro. Evhangeri yemweya mutsvene ndiyo chinodhakisa chakakwana chemunhu wese anenge asiri kunzwa kufara. Unotora chokunwa cheevhangeri yaJesu Kristu, wozadzwa nomweya mutsvene, unodhakwa kusvikira wazobuda panyika ino. Amen. Mufaro usingatauriki uye uzere nokubwinya. Pano gara nguva dzose, pane kutekenyedzwa. Kungori kugara wakadhakwa, kudhakwa masikati neusiku. Amen. Ndiro shoko ramwari. Church inozouya nepo yogamuchira chimwe chino. Vanofanira kuzova nekapati kaduku apo pavanoenda vose kunze kumahombekombe egungwa kuti vambonotamba havo. Voita pati yemakasa pavanoungana pamwe chete kuti vayanane. Ndizvozvo chaizvo. Voita dhanzi dzimwe nguva kumba kuimwe nhengo. Dzimwe nguva voenda mukamuri yepasi pechechi. Danzi, kutora, kuedza kuwana chimwe chinhu kuti chigutse. Chii chanetsa? Iboka guru renguruve zvakadaro. Inguruve kubva pakutanga. Dai vakambosangana naKristu, vaiwana mufaro wakawanda kwazvo. Zvinhu izvozvo zvinenge zvakafa zvachose kwavari. Evhangeri, kudhakwa nemweya, mufaro usingataurike uye uzere nekubwinya. Usapomere mutadzi. Munzwire tsitsi. Murege aende mberi achiputa chikwepa chake. Musiye anwe wawa wake. Murege ave nepati yake yemakasa. Ndiwo mufaro wake. Musamupomere mhosva. Achidzoka kumba nezvimwe zvose. Akaneta uye akaparara. Anoda mamwe mafaro. Chinhu chokuti iwe uite ndechekuti iwe urarame upenyu hweumwari hwekuti unokwanisa kuratidza kwaari kuti evhangeri yakabata zvinodarika zvakapetwa zviuru gumi pane izvozvo kuitira iye. Zvino kana afa ari muchinhano chakadaro, anoenda kugehena nedoro rake, ndiko kudhakiswa nadhiabhore. Kana akafa, achidonza chikwepa ichocho chakare, Mwari ndiye mutongi wavo. Kana akafa, achibuda kunze uko, kunodhanza, achimhanya-mhanya, akapfeka hanzu dzisina hunhu, Mwari ndiye mutongi wavo. Asi, pane chinhu chimwe chete, kana ukafa uri pasi pesimba, rinozodza remweya mutsvene, sezvakaitwa naStefano, apo, paakatarisa muchiso chaMwari, akati, ndinoona denga, rakavhurika, naJesu akamira kuruoko rwerudyi. Iwe uri kuenda kudenga kunge kashiri kachienda muimba yako. Ameni. Mweya inonyengera ichipikisana neshoko ramwari. Regedzera, regedza. Ko unozviita sei, hama Branham? Ingoregedza. Ndizvo chete zvaunofanirwa kuita. Tora shoko ramwari, usaedza kuita chimwe chinhu. Usaende paaritari wotanga kurova-rova pairi wodanidzira, Mwari, ndipei mweya mutsvene Ishe. Ndipei mweya mutsvene. Iye haasi kuuya iwe uchirova paaritari. Izvozvo hazvina chakanaka chazvinoita. Kwete, handiyo nzira yaunouya nayo kuti kumutora pashoko rake. Tarisai kuna Petro. Petro akange ari mudambudziko zvairatidzika kunge akange ari kuzofa. Zvino akaona Ishe vachiuya vachifamba pamvura. Zvino iye ndokuti, Ishe, kana muri imi, itai kuti ndiuye. Ishe vakati, uya zvako. Zvino Petro akati, zvino mirai kwekanguwana Ishe. Regai ndimboenda pamutsanyo wemazuva makumi mana kuti ndione kana ndichigona kufamba pamvura iyo. Kana kwete, Ishe, itai kuti ndiwane mweya wakakwana pandiri kuti ndikwanise kutamba mumweya nekutaura nendimi. Muigwa rino, zvadaro, ndozobuda kunze. Kwete changamire. Iye akangotora Mwari pashoko ravo kungoregedzera. Zvino wobva wasiya Mwari vakaenda naye nzira yose. Ko, dai Mwari vakasangana naMozisi. Zvino ivo voti, Mozisi, dzikazasi uko kuIjipita. Zvino unoudza Farao, rega vanhu vangu vaende. Ko, dai Mozisi akati, regai ndimboenda pamutsanyo wemazuva makumi mana kutanga kuti ndione kana ndine kutenda kwakakwana kuti ndikuteererei Mwari. Ndipewo chimwe chinhu. Chimwe chinhu zvakare Ishe, regai ndikuudzei chimwe chinhu. Regai ndione kuti ndinogona kupinda mumweya here kutanga. Mozisi haana kana kumbobvunza mibvunzo. Akangotora Mwari pashoko ravo achibva aenda. Ndiyo nzira yaunofanira kuita nayo. Utora Mwari pashoko ravo. Ipapo unozoziva kuti unogona kuzozviita. Haana kumbomirira kusvikira chimwe chinhu chaitika. Akangoenda mberi achibva azviita. Ko, Eria paakadzika achibva paMount Carmel kwaakanga ari nguva ndefu. Zvino akasangana nemukadzi murombo aive shirikadzi akange ari aive mutorwa wemarudzi. Zvino paakasangana naye zasi ikoko aiva chinhonga tsotso ari muruvanze. Zvino Mwari vakamutaurira dzika zasi uko kune imba yeshirikadzi iyi nzvimbo yakadii yokuti muparidzi aende. Zvino iye anoenda zasi ikoko kuimba yeshirikadzi. Zvino mudzimai paakadaro akange ane tsotso mbiri akati, uri kuitei? Akati, ndiri kunonga tutsotso ingori netuupfu tinokwanira kuti ndiite tumakeke tukoupfu tushoma. Ndizvo zvega zvandasarirwa nazvo. Pane makore matatu tisati tawana mvura inonaya. Zvino akati, saka ndichanogadzira makeke eupfu aya. Zvino ini nemwanakomana wangu tichazoadya tobva tafa. Iye akati, tanga wagadzira rangu kutanga. Haleruya! Oh, ndinoziva kuti ndinopenga zvishoma, asi ndiri kurutivi rwaShe zvisinei. Akati, chimbogadzira rangu kutanga, nokuti zvanzi naJehovha hezvokaizvo. Ko, chii ichi? Tsvakai umambo hwaMwari kutanga nekururama kwake. Kwete umambo hwaMwari pamwe nekaruzha kashoma. Kwete umambo hwaMwari pamwe netumanyagwi tushoma. Kwete umambo hwaMwari pamwe nezvishoma izvi kana izvo. Asi Mwari neutsvene hwavo. Zvino zvimwe zvinhu zvose izvi zvichazowedzerwa pauri. Isa kutanga. Zvino shirikadzi iye yakanzwa izvozvo. Kutenda kunouya nokunzwa, kunzwa neshoko. Iye akati, iri ishoko raIshe, nokuti uyu munhu waMwari mutsvene, muprofita waMwari, uye ndinoziva kuti ichokwadi uye ishoko raMwari. Zvino haana kumhanyira kumwe achibvunza vavakidzani kuti ozviita sei. Akanga asingade kuti aende ondogoverana wake uye ondoudza vavakidzani oti, zvino imi munofungei muparidzi ari uko kumba kwangu ari kutaura zvakati? Suzi, unofungei pamusoro peizvozvo? Akapinda mukati ndokutanga kubuditsa kunze. Akaregedzera, akaregedzera pane zvaaive anazvo kuti agone kuwana zvakawanda. Ndizvo zvinodiwa nenyika nhasi uno. Unyatsoregedzera kwakare kwakanaka kweizvo zvaunazvo. Haleruya! Wakabudisa kunze kuitira kuti agokwanisa kuzadzwa. Akabudisa mafuta ose haive nawo nemafuta ose akange ainawo neupfu hose haive nawo kune muparidze kuumambo hwaMwari. Saka paakaburitsira zvose mukati imomo, Mwari vakadzika pasi vakazadzisa dende reupfu ndokuzadzisa chinhu chemafuta. Akazvikuturira zvakare mundiro yemuparidzi. Zvino iwo wakauya nepo ndokuzadza zvakare. Iye akakuturira mukati nguva yose yaakabuditsa. Iye akazadzisa. Iri ndichati nhasi, kana munhu akarasa zvose izvi zvisina maturo zvekungoenderera nezvekutevedzera chiKristu, orega Mweya Mutsvene uchitora nzvimbo yawo. Pachave nerumutsiriro huchatanga pane 8th na Penn Street, huchatsvaira nyika yose. Siya zvisina maturo, dzokera kushoko raMwari. Budisa kunze kuti ugozadzwa. Iwe regera zvino Mwari achaita kuti zviuye. Budisa kunze, Mwari achazadzisa. zvinhu zvose zvisina maturo zvekuti unofanira kuita izvi uye unofanira kuita izvo zvino unofanira kuita izvi uye unofanira kuita izvo zvikanganwe buditsa kunze kubva mumunhu wako wemukati iti mwari regai ini kubvira pane izvi zvachose nhasi uno ndive wenyu zvachose ishe ndinouya nemwoyo wakaputsika ndinouya nemweya wakapwanyika ndinokudai munozviziva kuti ndinokudai zvino ndinoda kuti ndikanganwe upenzi hwose hwezvemitsanyo yemazuva makumi mana iyi uye ndigoona kuti ndikagona here kuswedera pedyo namwari nezvose izvi izvo nezvozvo zvose izvi zvisina maturo zvirege izvi hapana chiri mushoko chinokutaurira kuti uve nemutsanyo wemazuva makumi mana hapana kana hapana kana chiri munyika chiri kukuudza kuti utsanye kunze kwokunge mwari vakuudza ukatsanya haufe wakaita nzara nokuenda zvinhu zvose izvi paunenge uchitsanya ama unenge une mufaro uye uchifara nguva dzose akati musazvitaridze kuvanhu sezvinoita vanyengeri vaine chiso chakareba chakasuwa ndiri pamutsanyo wemazuva makumi mana hanzu dzangu hadzichandikwana zvakare ndarasikirwa nemapaundi makumi matatu uye vakandiudza kuti ndiri kuzoratidzika zviri nani kana izvi zvapera oh hazvina maturo ingori mweya inonyengera yadhiabhore woenda uko kuatari zvinovoti kubwinya 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 kusvikira usisakwanise kutaura chimwe chinhu zvakare uye woti unofanira kutaura nendimi usati wawana mweya mutsvene hazvina maturo zvibuditse panze zvibuditse kubva paurongwa hwako zvino uya kushoko ramwari iye akati tendeukai mumwe nemumwe wenyu uye mugobhabhatidzwa muzita rajesu kristu kuti muregererwe zvivi zvenyu uye muchazogamuchira chipo chemweya mutsvene mwari vakasachengeta shoko ravo ivo havazi mwari amen buditsa kunze zadzwai amen ndinozvida izvozvo ndiro shoko rake mwari vakataura kudaro ndizvozvo chaizvo zvino kana mwari vakazvitaura mwari vachazvichengetedza zvakanakai kugadzirira kwose kwaunoita kuenda kuchechi kwose kwaungaite zvakangofanana nezasi kuno panogadzirwa motokari apo pavanovaka ngoro huru zhinji dzinotakura zvinhu kana boka guru rematiroko anotakura vanhu ndaisimboshanda ikoko zvino vanotora uye vovaka mazitiroko aya mahombe nezvose zvino voisamo mapuranga akaomarara mahogani yakarongwa imomo mukati yakatenderedza uye zvinhu zvose zvakaisvonaka voimisa ipapo munjanji inenge yakafa zvekunyatsofa zviya yepano ipamire musoro wechitima usina chiutsi chemvura mauri chakangogara zvacho ipapo zvachinoda nhasi moto uri muboira zvachinoda nhasi chiutsi chemvura zvainoda nhasi kereke kuti ifashaire chinhu chinofashaira zvinopisa kuti chifashaidze chivi kubva muupenyu hwako ndirwo rudo saka kana musingakwanisi kudanana ko muchazoda sei mwari uyo wamusina kumboona rudo runoviga zvivi zvakawanda pindai murudo namwari zvino munozodanana mumwe nemumwe zvino muchazoda chechi muchazofarira chikonzero muchazoda zvose zvoumwari zvino muchagara kure nezvinhu zvemunyika mweya inonyengera inoenda kwese kwese ichiudza vanhu izvi izvo kana zvimwewo vanofanirwa kuita izvi vanofanirwa kuita izvo imhaka yokuti masangano akasimuka uye vane kachizaruro kaduku kavanotaura saka zvino ndinotenda kuti munhu ndinotenda muchinhu chakaita sokudanidzira kuri mubhaibheri ndizvozvo chaizvo ndicho chokwadi vakaita sangano kubva mazviri ukadaidzira watove nawo asi imi hamuna anotevera ndokusimuka akati kutaura nendimi ndizvo chaizvo zviri mubhaibheri saka kana ukataura nendimi wave nawo asi vazhinji vavo vakataura nendimi uye vasinawo maona handiwo kwete changamire vazhinji vavo vakati saka tinofanira kuprofita tarisai vaprofita ava pano vane nyanga mumusoro wavo vachisvetuka kukwira nokudzika uye vachiprofita mikaya akati imi muri mese zvenyu kunyepa amen ndizvozvo mwari havauye saizvozvo mwari vanouya kune mwoyo wakaperera unouya uine mweya wakapwanyika wakatyoka uyo anoenda achidyara ane misodzi asina kupokana achadzokera zvakare achifara achiunza pamwe chete naye zvisote zvinokosha amen batai izvi zvakanaka shamwari zvemadhimoni zvakawanda kwazvo madhimoni achishanda mumweya yevanhu tarirai kuti inoberekera kupi michero yavo tarirai kuti imhando yeupenyu hunoraramwa nemunhu onai maitiro avari kuita tarirai maitiro avanoita onai kuti zvinangwa zvavo ndezvipi hazvingogonekiwo uye kana ndikakuudzai kuti nzira bedzi yepanoipa gere motokari takanyatso miswa mumutsara pano denga riri ku Charlestown haukwanise kufamba zira chete yaungaende nayo imotokari uye munhu wese anodarika mutsara anofanira kuunza magara nemashanu epeturu heino motikari yake iyi asi kana asina peturu haakwanise kuifambisa saka ndizvo zvakafanana chaizvo izvo izvo zvakaita kudenga kana ukafa usina mwari hazvina basa kuti wakararama sei uye kuti imotokari ngani dzawakagadzira kana rudo rwamwari rusipo kuti rukudhonzere muumambo hwamwari hwakarasika pane magetsi anodzoka nemagetsi anoenda hazvina basa kuti magetsi anoenda aya ari kufamba zvakadini pano kana pasina waya inobayirirwa muvhu harive rakabaka ndizvozvo chaizvo unofanira kunge wakadzika midzi wakadzikwa murudo rwamwari o hama unza magetsi anodzoka nemagetsi anoenda pamwe chete uchava nechiedza chiedza cheevhangeri chakare chakanaka rega chipararire kubva kumahombekombe kunosvika kumahombekombe haukwanise kuve nacho usina izvozvo hazvina basa neuwandu hwekuzungudzika nekusvetuka kwaungagona kuita kana uine magetsi anoenda unofanirwa kunge uine waya yemuvhu kuti chiedza chipenye ameni makambocherechedza here mukaisa waya yemuvhu pano pane izvi zvinhu zvose zvinodzokera kuno kune gwenya remagetsi kudzika pasi muvhu zvino nguva yose munhu paanodzika midzi uye akadzika mushoko ramwari zvinoisa midzi uye zvomudzikisa mukaruvhari uko iyo hoko mbavo yamwari yakaunzwa ipapo kuti ipenye sechiedza cheevhangeri ameni munoziva kuti dambudziko racho chii vanhu vari mudzimba huri idzi dzezvitunha dzetsika dzinotonhora dziri kunze kuno vachiedzesera kunge vari kuparidza evhangeri mumwe muparidzi muduku akauya kwandiri nezuro inhengo yerimwe yeremasangano makuru aripo panyika nhasi tisingaverengere katorike akati hama Branham iri ndafinikana pamwe nokuneta akati vari kuda kuti isu tose vaparidzi tipfeke magemenzi uye topindurudza makora edu uye toparidza zvimwe zvinhu uye vachitiudza zvokuparidza zvacho pamwedzi mitatu yoga yoga iye akati ini handichatombozvifariri zvachose iye akati zvino ndoita sei ndotanga here kuparidza evhangeri ini ndakati hama chero bedzi mungori musangano iroro riremekedzei unotongotaura zvavanoda asi fambai muende kune mukuru wenyu kana mukuru wenyu wedunhu uye moti changamire ini ndakaberekwa pasva nemweya wamwari herino shoko ramwari kana mukanditendera kuparidza iroro ini ndichagara muchechi menyu kana mukasadaro ini ndaenda chiipai henyu kune mumwe womunhu ndiyo nzira yekuzviita nayo usati pamunhondo pamusasa usaite zvinopesana buda pachena utaura sezvazviri ndizvozvo iye akati hama Branham munofunga kuti ndingazove neungano ini ndikati apo pane mutumbi zvapungu zvinoungana ndizvozvo chaizvo zvinotevera somumwe murume imwe nguva akachochonya huku zvino harisi dambe handizvitaure sedambe ndine zvandinoda kuti ndisimbise iye aida kuti huku yake irindire zvino akange asina mazai akakwana zvino akaisa zai redhadha pasi peimwe saka ose paakachochonya dhadha rairatidzika kuve chinhu chinosetsa kwazvo chisati chamboonekwa nehuku saka huku vayaidainza hukwana zvino tuhukwana tudiki twaibva twauya asi dhadha rakanga risingazive mutauro uyu asi rimwe zuva huku yakare iyi yakadzitungamirira kuenda seri kwedanga paiva nekarukova zasi kuseri kwedanga zvino kadhadha aka akakanzwa munhuwi wemvura akabva kamhanyira kumvura nesimba rako rose zvino huku yakare iyi ndokuti kukuku 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 zvino kadhadha kaduku ndokuti honk 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 kakange kakananga kumvura sei rakanga riri dhadha pamasikirwo parakangonhuhwidza mvura hama harina kukwanisa kugara kure nayo nokuti raive dhadha uye ndinoti nhasi chero munhu wese anonyatsoda kutsvaga mwari havasiye chechi ichivaudza zvinhu zvavasingakwanisi ivo kurarama izvo kana zvimwewo kana uine unhu hwamwari mauri unoenda kuhutsvene unoenda kune zvinhu zvakanaka unomira nezvinhu zvakanaka unoita zvinhu zvakanaka unofunga zvinhu zvakanaka unorarama zvakanaka kana uri dhadha unofarira mvura kana uri mukristu unofarira kristu kana uri dhiabhore unofarirawo zvinhu zvadhiabhore kana uri gora unodya zvinhu zvakafa kana uri nguruve unodya manyowa uripi iwe nhasi zvakanaka uri kuzviti uri kumusoro kuno uchidya zvinhu zvaishe zvinodzika pasi uchinopembera nadhiabhore pane chakatsveyama nazvo rega kuteerera kune mweya iyi anongori madhimoni hazvina basa kana zvichireva kuti umire woga varume nevakadzi vakambove chimwe chinhu vose vakange vari varume nevakadzi vakamira vari voga namwari
Tarisai kuna Mikaya, kuti akamira sei ipapo, kwete sedombo re Gibraltar, asi, sedombo re Mazera. Iye akati, hapana changinombo taura, handina basa kuti seminari inoti ii, hazina basa kuti ungano yangu inoti kuti ii, handina basa kuti mambo anotaura kuti ii. Kana vakati dimbura msoro wangu, ii nindi shango taura, zvinenge zvaiswa mumuromo mangu na mwari kuti nditaure. Akange ari pachokwadi, akange ari pachokwadi. Zvino nhasi, varume nevakadzi, musaterere kune zvamakagadzirirwa nenyika, izvo zvaino kucheterai nazvo kuti vane mushonga wokudzivirira utachiona wakadii. Uye voti, kana mukajoina church, zvamuchave zvinenge zvakanaka uku kudzivirirwa kwechirwere kwenhema. Sei, uchine chirwere chechivi. Ndizvozvo chaizvo. Asi ndinokuudzai chinhu chimwe chete, hama, icho chinokudzivirirai kubva kuchivi. Ndechekuti, uya kune ropa rakakosha raIshe Jesu Kristu, zvinozadzwa nemweya mutsvene. Zvino izvozvo, ndizvo zvinokudzivirira kubva kuchivi chose. Uye, zvishuwo zvako zvinenge zvakanangana nedenga. Zvino unenge usisina nguva yezvinhu zvemunyika. Ngatinamatei. Baba vedu vokudenga, kana tichiona mweya inonyengera iri pamusoro pevanhu, uye tichiziva kuti iri kushora zvinhu zvamwari. Ini ndinonamata Mwari kuti imi mubate murume nemudzimai wose ari pano nhasi. Iri ngarive zuva Ishe ravachoziva kuti upenyu hwavo hahusi kuenderana neshoko, uye kuti vange vachiteerera kuchinhu chisicho kuti dhiabhori ange achivapfurira pasi nemamagazini akare eTrue Story, tsvina dzakare dzakaora dzenyika, uye nemabhaisikopo akare pamwe neterevhizheni ine tsvina. Oh Mwari, zvinhu zvisingaite kuti muKristu azvitarise. Mwari, zvinoita kuti tirware. Imi makati, zvakakuitai kuti murware. Kuda kurutsa, makati, imbwa inodzokera kumarutsi ayo. Uyehochi, kumatope ayo. Imbwa, yakura inorutsa chimwe chinhu. Munoona munhu wakare, akazvarwa muchidimbu, tomboti, anonyengera, ouya kuaritari, sekunge uri kuda kurutsa nyika. Asi, achienderera mberi akadaro, obva anyatsodzoka zvino, odya chinhu chiye zvakare. Oh Mwari, chenesai imba yenyu Ishe. Haleluya, tumai mweya mutsvene uine kupomera kwenguva dzekare, kunochenesa kuravira kwemunhu uye nokusuka munhu wake wemukati, uye munomugezesa zvino mubva mamuita chisikwa chiri kuenda kudenga. Mupei iye vandudzai hujaya hwake uye nemhiko dzake sechapungu, kuti akwire kumusoro uye opfuurira zvinhu zvenyika ino, obhururukira kumatenga kure uko kwaanogona kuona matambudziko achiuya achiri kure. Zviitei Ishe, makafananidza vaprofita venyu kwazviri kuzvapungu, uye akanga ane ziso rechapungu aigona kuenda kumusorosoro zvinoona zvinhu nguva refu zvisati zvasvikako. Oh Mwari, ropafadzai kereke duku iyi, ropafadzai vanhu ava vanouya pano, ropafadzai vayeni vari pakati pedu nhasi, uye vaitei kuti vazive kuti mharidzo iyi yanga isina kunangana nemumwe munhu, asi yakanangana kunyanya Ishe kune avo vane zvikumbiro zvakadzika, tichiziva kuti rimwe remazuva tinofanira kumira pamwe chete mukutongwa naMwari, uye tichiziva kuti tichadairira pamusoro pekuziva chokwadi asi tisingachitauri. Baba, ndinonamata kuti zvitorwe pamwoyo wese nemuzita raJesu. Misoro yedu yakakotama kwekanguva. Handizivi kuti pano pane munhu here mangwanani ano angati, hama Branham, ndafinikana pamwe nokuneta nezvinhu zvidiki zvakare izvi. Ndine tunhu tuduku wakarembera pandiri wenguva refu. Ndinongogara ndichitaura zvisizvo. Ndiri kuita zvinhu zvandisingafanire kuita, uye ndinozviziva hazvifanirwe kuitwa nomuKristu. Ina handidi kuzviita izvi. Mwari, vanozviziva kuti handidi, uye handidi kuteerera kune mweya uya wekare. Zvachose ndicho chinhu chakandidzikisira pasi upenyu hwangu hwose kuti ndive nerudo rwechokwadi uye nokusununguka muna Kristu. Ndinoda kuti mundinamatirewo hama Branham kuti undisiye nhasi uno. Ungasimudza here ruoko rwako musoro wese wakakotamiswa? Mwari, vakuropafadzei. Oh, ini zvangu madazeni emaoko. Tunhu tuduku usina maturo, tunhu twakare tuduku tunoita kuti utaure kana kutanga kamwe kakunetsana kaduku muchechi, tunoita kuti utore divi nezvimwewo zvakangoda kudaro. Oh, hazvina humwari izvozvo, inyonganiso pakati pehama. Uye usaite izvozvo, iwe hauzviri izvozvo, iwe hauzviri izvozvo, uye netwunhu tuduku twakare, kuhasha twakare, uye nezvimwe zvose kuti zvikutsimbirire pasi. Iti Mwari, handichadi chinhu ichi zvakare. Ndafinikana pamwe nokuneta nazvo. Ndagadzirira nhasi kuzvirasa. Ini ndave kuuya zvino Ishe, uye ndinoda kubva pane undini hwangu hwose. Kana hama yangu ikasandibata zvakanaka, ini ndichamunamatira zvakadaro. Kana baba vangu akasandibata zvakanaka, ini ndichangovada zvakadaro. Kana mudzimai wangu akasandibata zvakanaka, kana murume wangu, ini ndichangoenda ndakazvininipisa pamberi paMwari. Ishe, ini ndatarisa chete kuumambo hwenyu. Ndinoda kuti pfungwa dzangu dzinge dzakaswatanuka. Ndinoda kuti mwoyo wangu uzare nemufaro. Ndinoda kuti ndiende kana nhamo yoririma yakanditenderedza. Ini ndinoda kuramba ndakasumudza maoko angu mudenga uye nemwoyo wangu wakachena pamberi penyu. Ishe, ndichiziva izvi kuti rimwe ramazuva ndichasangana nemi. Ndinoda mhando yakadaro yechiitiko chakadaro. Ishe, ndiitei izvozvo kubvira nhasi uno. Ungasimudze ruoko rwako here? Mumwe munhu asina kusimudza ruoko rwake nguva yapfuura. Mwari akuropafadzei, Mwari akuropafadzei. Hanzvadzi, tipei karusambo kaduku apo misoro yedu yakakotama. Unonyatsorevesa zvakadii? Rega kutamba zvino. Ino haizi nguva yekutamba. Ino inguva yokugamuchira. Iyi ndiyo nguva yaunofanirwa kuti ugamuchire. Uya, rasira kunze iko zvino. Uchadaro here? Uya, ipa zvose zvaunazvo kuna Mwari. Iti, Mwari, ini handina zvakawanda. Ndingori kamudzimai kaduku kemumba. Handigone kuita zvakawanda, Ishe. Asi ndinogona kuverenga Bhaibheri renyu. Ndinogona kunamata mazuva ose. Ndinogona kurasira panze marara ose ari mupfungwa dzangu. Ndinogona kurasira zvese izvi kunze. Ndine mhosva yezvinhu zvakawanda zvataurwa nemuparidzi mangwanani ano. Saka ndiri kurasira zvose kunze nhasi. Ini handichazvida. Mwari, ndizadzei nerudo. Ndizadzei nechinhu chinoita kuti ndide muvengi wangu akaipisisa wandinaye. Ini ndiri kunyatsochida, Ishe. Apo hanzvadzi ichiridza pano, haungauyawo here iko zvino womira paaritari wekanguvana apo tichiungana neshoko remunamato? Kana uchinyatsorevesa zvino, kana wanyatsogadzirira kuzvisiya izvi, haumbofa wakabva paaritari pano nhasi uchiinazvo mumwoyo mako. Kana ukauya wakaperera, zvino woti ndiri kuuya kuno kuti ndigomira kwakanguvana, hama Branham. Hongu apo munenge muchiva neshoko remunamato neni. Dunga munhu, ndinoda kuti uye unamate. Ungauyewo here zvino? Misoro yenyu yakakotamiswa. Ndiani achasimuka ouya kuaritari mumira makatenderedza aritari? Musandipfuure. Oh, muponesi munyoro, inzwai kuchema kwangu kwakaninipa. Apo vamwe muri kudana. Oh, musandipfuure. Muponesi, muponesi, inzwai kuchema kwangu kwakaninipa. Apo vamwe muri kudana. Oh, musandipfuure. Hazvina basa kuti wave muKristu kwenguva yakadii uye uchine tumweya twakare tuduku tunotaura newe. Tinokuita kuti upopote. Tinokuita kuti utaure pamusoro pemumwe munhu. Kana mumwe munhu akauya otaura pamusoro pemumwe munhu, iwe unobatirana navo uye wobva wavarima. Izvozvo zvakaipa, hama. Usadaro. Izvozvo pakupedzisira zvinozokutadzisa kupinda munyika yechipikirwa. Kana une tunhu twakare hausingafanirwe kunge unatwo, kana rudo rwaMwari rusiri mumwoyo mako, zvemazviro kwazvo haukwanisi here kuita kudzimai kwaye kana murume kwaye wouya kuno zvino woti, Mwari, ipo pano ndave kutorasa izvi kunze mangwanani ano. Ipo pano chaipo ndiri kubva paaritari pano ndave munhu akashandurwa. Ungauyawo here? Pane mutadzi here asati ambogamuchira Jesu uye anoziva kuti uri mutadzi uye haumuzivi iye somuponesi wako? Iwe unoti, hama Branham, hongu ndaifunga kuti ndaive nemafaro akawanda. Ndinoenda kumadhanzi nemapati nezvimwe zvinhu zvose izvo. Ndinotarisa mhando yemufananidzo yakatsveyama uye ndinorava zvinyorwa zvakashata. Ndinorava mabhuku akare ane nyaya dzine zvinyadzo maari. Ini ndinofarira kuaverenga. Hama, pane chakatsveyama newe. Ndiyo havi yako. Unoona? Ndirege ndione zvinoverengwa nemunhu. Ndirege ndione zvaanotarira. Ndoteerera mumhanzi waanoteerera. Rimwe zuva ndichiuya ndiri mumotokari, mumwe munhu akasveverera ndokubatidza redhiyo yangu pane mumwe mumhanzi wakare usina hunhu. Ini ndikati, dzima chinicho? handidi kunzwa zvakadaro. Umwe mumhanzi wakare weBoogie Woogie akati, sei, ini, ndinoda kunzwa idzodzo. Ini ndikati, unhu hwako hauna kunaka, hwakatsveyama. Pandakanga ndiri kunze kuno, mazuva mashoma mushure maizvozvo, uko ndiri mujinga regomo kana kachikomo, ndichiraura nemunhu iyeye. Shiri diki, dzaingunoimba zvadzo, todimba, paidaidzira, tushiri twekare, tumatingale, twaibhururuka muchadenga, kana kuti nightingale, tuchiimba rumbidzo. Ndakadanidzira kumukomana uyu, ini ndikati, tarira, mukomana, ndiyo mumhanzi wangu, irege yakabatidzwa, ndiyo redhiyo yangu, Mwari vanodzituma zasi kuti, dzindiimbire, kana ndiri pano, ndinodzikamisa munhu wangu wemukati. Zviri nani pane zvinhu zvose zvekupenga izvi, zvima jukebox, zvichirira, zvichingoenderera, zvokuti hauchambokwanisa kudyira uri panzvimbo yeruzhinji kudya kwadhiabhori, imba yadhiabhori yakasvibiswa nechivi. Zvino imi makanamwanamwa here kunze uko, uye munozvifarira? Apo pavanoisa mari imomo mumabhokisi maduku akare, zvino zvinhu zvose zvakare zvine tsvina zvinobva zvauya. Imi munofadzwa nazvo, munonyadzisa. Imi uri munhu akadzokera shure, uri kure naMwari. Iwe hauzive Mwari. Dai waiziva Mwari, kukuregererwa kwezvivi zvako hawaimboteerera kune marara akadaro. Zvaizenge zvakafa kwauri. Iwe waizorutsa nokuda kwazvo. Iwe hauzvidi kudya kwako kuri nani. Iwe unoda Mwari. Haugone here kuuya mangwanani ano wopfugama pano neava vanoreurura mangwanani ano? Hepano pane varume nevakadzi vakapfugama ipo pano, vanga vari makristu kemakore. Handisi kubvisa chikristu chavo, asi zvandiri kuedza kuvaudza kuti dhiabhori uya ari kuvatambudza, ari kuvadzivisa kubva kumufaro wakazara. Mweya mutsvene mufaro. Hama, ndinomuka ndakadhakwa, ndinoenda kunorara ndakadhakwa, ndinenge ndakadhakwa zuva rose, ndakadhakwa usiku hose. Oh, ndinongoraku ndikaenda kunoraura, ini ndingori musandi pfuure, oh muponesi munyoro. Inzwai kuchema kwangu kwakaninipa. Ndikaenda kunovhima uye ndichiimba rumbidzo dzaMwari, ndiri kuparidza kwose kwandinoenda. Iwe haudi here kuvesa izvozvo? Wakazara nemweya mutsvene, iwo unokutekenyedza. Oh, ini zvangu, ukavanzwa vachiimba nziyo dzakare dzine tsvina, unogona kuimba ichi, ndiri kuenda kunyika yechipikirwa. Ndiri kuenda kunyika yechipikirwa. Oh, ko, ndiani achauya ogoenda neni? Ndiri kuenda kunyika yechipikirwa. Ndiri kuenda kunyika yechipikirwa. Ndiri kuenda kunyika yechipikirwa. Oh, ko, ndiani achauya ogoenda neni? Ndiri kuenda kunyika yechipikirwa. Ndichasvika rini kuzororo riya rakaropafadzwa? Zvino ndove ndaropafadzwa nokusingaperi. Ko, ndichaona rini chiso chababa vangu? Zvino pachipfuva chavo ndozorora. Ndiri kuenda kunyika yechipikirwa. Ndiri kuenda kunyika yechipikirwa. Oh, ko, ndiani achauya ogoenda neni? Ndiri kuenda kunyika yechipikirwa. Haungauye here iwe? Uendewo. Ini ndinorangarira apo pangaita mazana mashanu edu takamira uko apo pandaibhabhatidza zana nemakumi maviri senguva ino yegore dzasi kuno kumahombe kombe erwizi. Apo nyeredzi yemangwanani iya huru yakauya ichipenya ichidzika parwizi. Haleruya! Inzwi richitaura kubva mairi rikati, rimwe zuva uchaparidza evhangeri kune nyika dzose. Ko, mukomana wepapurazi murombo mudiki asina chaanoziva aizozviita sei izvozvo? Nyasha dzaMwari. Ameni. Oh, ko, ndiani achauya oenda kubvisa izvi kuisa parutivi chinhu chose chinorema iye zvino? Usaterere kune mweya inonyengera iyo. Uya uterere kushoko raMwari. Zvanzi naJehovha, vakakomborerwa avo vane nzara pamwe nenyota yekururama, nokuti ivo vachazadzwa. Katikotamisei misoro yedu zvino apo tiri kunamata pamwe chete neava vari paaritari. Vana vanodikanwa, ndinoda kuti urangarire mangwanani ano uri ipapo kuti uise parutivi zvinorema. Iwe uri ipapo kuti uise parutivi zvinorema zvese uye nechivi icho chinokunamatira zviri nyore.
Pauro akati muna vaHebheru chitsauko 12 tichiona kuti isu zvatakapoteredzwa negore guru kwazvo rezvapupu ngatibvisei zvose zvinorema nechivi chinongotinamatira zviri nyore. Zvino ndichataureiko zvimwe? Nokuti ndichapererwa nenguva ndikataura zvaGidioni, zvaBaraki, zvaSamusoni, zvaJefta, zvaDhavhidhi, zvaSamueri nevaprofita, avo vakakunda ushe nokutenda, vakaita zvakarurama, vakapiwa chipikirwa, vakadzivira muromo weshumba, vakadzima simba remoto, vakatiza munondo unopinza, vakasimbiswa pautera uye vakava nesimba ndokudzinga vavengi, uye vakadzi vakapiwazve vakafa vavo vakamutswa. Zvino vamwe vakagamuchira kutambudzwa, sekwa zvine utsinye uye nokurohwa, napamusoro pazvo kudarika izvi vakasungwa nokuiswa mutorongo. Nevamwe avo vakanga vane miedzo, kusekwa, kurohwa, ava vose vakanga vapupurirwa zvakanaka kuburikidza nokutenda. Zvino ava vose vakanga vapupurirwa zvakanaka kuburikidza nokutenda havana kuwana chipikirwa, nokuti Mwari vakanga atigadzirira chimwe chinhu chinopfuura nokunaka kuti vasinesu ivo varege kukwaniswa. Naizvozvo tichiona isu zvatakakomberedzwa negore zvapupu rakakura kudai, ngatibvisei zvose zvinorema nechivi chinotinamatira zviri nyore, kuti tigone kumhanya nokutsungirira nange mutangi yatakaisirwa mberi kwedu, tichitarisa kuna Jesu muvambi nomukwanisi wokutenda kwedu, iye wakatsunga pamuchinjikwa nokuda kwemufaro wakaiswa mberi pake, akashora kunyadziswa kwawo uye akandogara kurudyi rwechigaro choushe chaMwari. Jesu mumunamato wake akati, Baba, ini ndinozvichenesa pachangu. Jesu akava wakacheneswa kuitira chechi. Iye aigona kunge akatoroora, asi iye haana kuzviita, iye akave akacheneswa. Akati, vachenesei Baba kubudikidza nezvokwadi, shoko renyu izvokwadi. Zvino ngatiisei parutivi zvinorema zvese. Iwe une hasha, une chimwe chinhu pauri chinokuita kuti utaure pausingafanirwe kutaura. Oh Mwari, chiise ipapo iko zvino, chiise ipapo. Tarisa moto wepaaritari uchidzika pasi uye wozvibvisa. Tarisa rudo rwaMwari uchichinanzva chichibva. Tarira undini hwose huya wakare, matauriro avanga uchiita kumudzimai wako, matauriro avanga uchiita kumurume wako, matauriro avanga uchiita kumuvakidzani wako, matauriro avanga uchiita pamusoro pevanhu vemuchechi. Zviise paaritari mangwanani ano. Zvino moto waMwari uchauya uchidzika wobva wachibvisa pakare ipapo. Zvino rudo rwaMwari runozobvira panzvimbo pacho. Une chirwere, chiradzike paaritari woti, Ishe, hechinoi ichi? Tsikai mandiri mweya wakachena, tsikai mandiri simba rokupodza. Chiona zvinoitwa naMwari. Mwari anozviita mangwanani ano. Baba vedu vokudenga, tinokotama muupo hwenyu tichimiririra avo vari paaritari. Itai kuti nyasha dzenyu dzizorore pamusoro pomumwe nomumwe wavo, Baba. Zvino zvavave, Ishe, handigone kuti ndivaitire. Vanofanirwa kuzviita vari vega. Hapana munhu anogona kuvaitira. Vanofanira kuzviita ivo vega. Itai kuti mweya yavo iko zvino iti mavari. Oh Mwari, hasha idzi ndinodziisa pasi apa, Ishe. Handichadzinhonga zvakare. Hazvina basa kuti chii chinouya kana kuenda. Ndichadzirega dzichibva kubvira iye zvino zvichienda mberi. Rurimi rwangu urwu rwange ruchitora divi zviri nyore neboka remakuhwa. Ishe, ini ndiri kurwusiya pasi pano. Handife ndakarunhonga zvakare. Chenesai rurimi rwangu, Ishe. Regai ndinzwe ngirozi dzichiuya nemuno, sezvakaita Isaya paakati, ndine miromo yakasviba, nhamo kwandiri. Zvino ngirozi yakauya ikatora mbato ndokuenda kuaritari. Zvino ndokutora mazimbe emoto. Zvino ndokuriisa pamiromo yake ndokumuchenesa. Mwari, chenesai mutauri wose mangwanani ano, uyo anotaura zvakaipa achidyara mbeu yenyonganiso. Zviitei, Ishe. Zvirwere zvose zvakotama muchivakwa chino. Vanhu vane zvirwere tichiziva kuti ivo madhimoni zvakare. Mwari, semuranda wenyu ini ndinoatsiura nemuzita raJesu, dai abuda kubva mune munhu wese ari kurwara. Uye dai munhu wese asina kuchena, ane pfungwa dzisina kuchena, dzezvinonyadzisira ruchiva, rume nevakadzi zvakafanana, Mwari,
zvibvisei kubva kwavari. Vese ava vari pano vari kuedza kusiya fodya nekakunwa nevamwe pakutandara netumapati tuduku uye nezvinhu zveundini. Mwari, tekenyedzai mwoyo yavo nemweya mutsvene nenzira yekuti zvinhu izvozvo hazvizova nechishuvo zvakare. Zvinoshaya nzvimbo wakanyatsozadzwa nemweya mutsvene kubvira ipapo kuenda mberi. Mwari, itai kuti chechi duku iyi ive gwenzi rinopfuta. Iite kuti ive nzvimbo yemweya mutsvene. Iite kuti ive moto unopfuta kuti nyika itsaukirepo kuti ione kubwinya kwaMwari. Mwari, tangai nevanhu ava vashoma vari mazana mashoma pano mangwanani ano. Zviitei, Ishe. Chenesai mwoyo yese, muMethodist wese, muBaptist wese, muKatoriki wese, muPresbyterian wese, muPentecost wese. Ishe, zvibvisei mumwoyo mavo uye regai vauye kwamuri nhasi. Zviitei izvi, Baba. Ndinovakumikidza kwamuri uye ndinovaisa kwamuri nemuzita raJesu Kristu kuti vacheneswe mweya yavo uye nokuvapodza mutumbi wavo. Ameni. Ini handizive paaritari wasiya mutoro wako here, unonzwa here sokuti urere ipapo, kana uchinzwa kuti urere ipapo, iwe chiva mutongi. Iwe ndiwe uri kunamata, ini ndatoparidza, iwe uri kunamata. Mutoro wako wausiya here ipapo, hama hanzvadzi? Unokwanisa kuchatosiya here ipapo? Kana uchikwanisa, simudza ruoko rwako woti, hongu Mwari, zvino ndinousiya pano, pesana kwangu ndinokusiya pano paaritari. Ko, munoti kudini? Zasi kunoperera aritari pano kurudyi kwangu. Mudzimai, unogona kusiya here ipapo? Unogona kusiya mutoro wakare urere ipapo here? Iti hongu, kutenda kwangu kunotarisa kwamuri. Imi gwayana reKaruvhari, apo tichichiimba pamwe chete zvino. Kutenda kwangu kunotarisa kwamuri. Imi gwayana reKaruvhari, o muponesi wokudenga, zvino ndinzweiwo ndichinamata. Bvisaiwo kupomerwa kwangu kose. Ndiitei kuti kubvira nhasi ndive wenyu zvachose. Ngatimirei netsoka dzedu tichinyatsoremekedza munhu wese. Zvinonyatsoteererai munhu wese zvino ashaye anobuda achienda. Ingo, shumiro haisati yapera. Ndinoda kuti mutore kakuyeresa kaduku aka nakakuremekedza kaduku. Apo muninga nhema upenyu ndofamba uye kusuwa kwakandimomotera. Chivai imi mutungamiriri wangu, rairai rima rive chiedza kukutaiwo misodzi yekusuwa ibve, uye ndiite kuti kubvira nhasi ndive wenyu zvachose. Usaimbire muvakidzani wako zvino, vhara maziso ako zvino. Ngatichiimbei zvishoma nezvishoma apo patiri kusimudza maoko edu kuna Mwari. Apo muninga nhema dzoupenyu ndofamba uye kusuwa kwakandimomotera. Chivai imi mutungamiriri wangu, rairai rima rive chiedza kukutai misodzi yekusuwa ibve, kana kundirega ndichitetereka kubva padivi renyu. Ndina Baba vari mhiri uko. Ndina Baba vari mhiri uko. Ndina Baba vari mhiri uko. Kune mamwe mahombe kombe. Rimwe zuva rakajeka ndichaenda kunovaona. Rimwe zuva rakajeka ndichaenda kunovaona. Rimwe zuva rakajeka ndichaenda kunovaona. Kune mamwe
mahombe kombe. Oh, zuva rakajeka iri rinogona kuve mangwana. Zuva rakajeka iri rinogona kuve mangwana. Zuva rakajeka iri rinogona kuve mangwana. Kune mamwe mahombe kombe.
Handizivi zvinovangani vana baba vari kune imwe nyika. Ngatione iruoko rwako. Vangani vana amai vari kune imwe nyika. Ngatione iruoko rwako. Vangani vane muponesi ari kune imwe nyika. Ngatione iruoko rwako.
Ko, hakuzove here kusangana kune mufaro. Ko, hakuzove here kusangana kune mufaro. Ko, hakuzove here kusangana kune mufaro. Pamusoro pamwe. Ini ndinoda kuti uite chimwe chinhu. Zvino apa patiri uchiimba zvakare, ndinoda kuti ukwasane maoko nemumwe munhu akamira pedyo newe. Zvino woti, hama hanzvadzi, ndinamatirewo kuti ndigosangana newe kune imwe nyika. Usazviite kunze kwokunge uchirevesa. Vangani vanoda kusangana mumwe nomumwe. Vangani vanoda kusangana nemunhu wese ari pano ikoko. Isu chokwadi tinoda. Zvino ngatikwazisane imaoko mumwe nomumwe. Zvino toti, ndinoda kusangana nemi hama. Ndinoda kusangana nemi kune rimwe divi. Zvino tichiimba kuti ndine muponesi miri uko. Zvakanaka. Ndine muponesi miri uko. Ndine muponesi miri uko. Ndine muponesi miri uko. Pane mamwe mahombe kombe. O, rimwe zuva rakajeka ndichaenda ndinomuona. Rimwe zuva rakajeka ndichaenda ndinomuona. Rimwe zuva rakajeka ndichaenda ndinomuona. Kune mamwe mahombe kombe.
Izvi hazvikuita here kuti unzwe zvakanaka uye kwazvo?
Jesu, ndichengetei pedyo nemuchinjikwa. Jesu, ndichengetei pedyo. Pane tsime rakakosha rakasununguka kuna vose. Hova inopodza inoyerera kubva pane chekaruvhari chitu.
Munhu wese simudza ruoko rwako zvino.
Mumuchinjikwa, mumuchinjikwa, ngakuve kubwinya kwangu narini. Dakara mweya wangu wakabvutwa wawana zororo miri. Kwerwizi mumuchinjikwa, mumuchinjikwa, ngakuve kubwinya kwangu narini. Dakara mweya wangu wakabvutwa wawana zororo miri. Kwerwizi ndi nomuda, ndi nomuda, nokuti ndi wakatanga kundida. Ndokutenga rupone sorwangu pakarvhari.
Mwari ngavarumbidzwe. Zvino muchinyararire, ngatikotamise imisoro yedu nenzira yedu pachedu yakaisvonaka. Ngatingomurumbidzai nemaoko edu akasimuka mudenga tichiti, ndinokutendai Ishe nokuponesa mweya wangu. Ndinokutendai Ishe nokundiita akakwana. Ndinokutendai Ishe nezvose zvamakaita kundiunzira rudzikinuro runotapira kuunza ruponeso rwepachena ndinokutendai ishe tinokupai chipiriso chokutenda ichi tinokurumbidzai nokuti imi makaisvonaka ndimi hapa yemumupata nyeredzi yemangwanani ruva resharoni wacho zvose muna zvose ndimi baba mwanakomana mweya mutsvene uyo akange ariko uyo aripo uye uyo achazouya arufa mukuru omega ndimi anoshamisa wacho iye muchinda werugare mudzi nebukira radhavhidhi imi muri zvose uye tinokutendai ishe nokuda kwezvose zvamakaita tinokutendai nokuda kweshoko renyu nokuti iro chiedza munzira yedu isu tinonamata ishe kuti imi muchatiita kuti tifambe muchiedza zviitei izvi baba nemuzita rajesu kristu ameni zvakanakai zvino tichigara rekanguvana tichafamba muchiedza
tichafamba muchiedza chiedza chakaisvonakisa huyai apo pane madonhwe edova retsitsi akajeka avheneke akatipoteredza nemasikati neusiku Jesu chiedza che
handei zvino vatsvene ngatichiimbei zvino
tichifamba muchiedza
kuchena kutsvene
chiedza chakaisvonakisa huyai apo pane madonhwe edova retsitsi akajeka avheneke akatipoteredza nemasikati neusiku Jesu chiedza chenyika huya umupupure samambo wako Jesu chiedza chenyika ipapo mabhero edenga acharira Jesu chiedza chenyika
munhu wese
tichafamba muchiedza
chiedza chenzira yangu
chiedza chakanaka huyai apo pane madonhwe edova retsitsi akajeka avheneke akatipoteredza nemasikati neusiku Jesu chiedza chenyika
izvi hazvikuite kuti unzwe zvakanaka here vangani vari kunzwa zvakanaka ingosimudza ruoko rwako ingo zvino woti ndiri kunyatsonzwa zvakanaka kwazvo mweya mutsvene wanyatsa kukukwesha kwazvo zvino isu chii tichafamba muchiedza usateereri kune kana chii chiedza shoko renyu irambi
saka zvino tichafamba muchiedza chiedza chakanaka chinouya apo pane madonhwe edova retsitsi akajeka avheneke akatipoteredza nemasikati neusiku Jesu chiedza che
zvino hazvisi zvinoshamisa here izvi zviri kungoratidza kunge tiri kutadza kuvhara mweya mutsvene wakangotibata hamusi kunzwawo here kudaro kungonzwa kunge zviri kungoratidzika sokunge zviri kungobuda
evhangeri iri kujudha ropa ropa revadzidzi avo vakafira chokwadi iyi evhangeri yemweya mutsvene iri kujudha ropa wokutanga kufira zano iri remweya mutsvene aiva Johani mubhabhatidzi asi akafa zvake somunhu zvino ndokuzouya tenzi Jesu vakamuroverera akaparidza kuti mweya uchazoponesa vanhu kubva muchivi pana Petro na Paulo na Johani mutsvene vakapira upenyu hwavo kuitira kuti evangeri iyi igopenya. Vakasanganisa ropa ravo sevaprofita vakare kuti shoko ramwari rechokwadi rigotaurwa zvakatendeka. Zvino vakataka Stefano nematombo akaparidza achipesana nechivi akavashatirisa kwazvo. Ivo ndokupwanyira musoro wake mukati asi iye akafa ari mumweya. Ndokuburitsa mweya. Zvino ndokuenda kunobatana nevamwe. Hondo iya inopa upenyu inoramba ichijuja ropa. Hongu iri kujuja ropa. Ii evangeri yemweya mutsvene iri kujuja ropa. Ropa revadzidzi avo vakafira chokwadi. Ii evangeri yemweya mutsvene inoramba ichijuja ropa. Teererai, pane mweya iri pasi pearitari iri kuchema kusvikira riniko? Kuti Ishe varange avo vakaita zvakaipa. Asi pachave nevamwe vakawanda vachapa ropa reupenyu hwavo nokuda kweevhangeri yemweya mutsvene iyi nemafashamo ayo matsvuku. Inoramba ichijuja ropa. Haleluya! Iri kujuja ropa. Ndinoda kuve mumwe wavo. Evhangeri yemweya mutsvene iri kujuja ropa. Ropa revadzidzi vakafira chokwadi. Ii evhangeri yemweya mutsvene iri kujuja ropa. Ndinoda kuti ndichibva papurupiti. Amen. Oh, zvinofadza sei. Hama dzangu dzakapa ropa reupenyu hwavo. Kuchange kune vamwe vakawanda vachaita zvimwe chetezvo. Musanetseke, zviri kuuya apo vachave nemangange. Munguva isipi iwe uchatopinda kana kubuda. Ivo vose vave kutozvibatanidza iko zvino nekanzuro yemachechi. Zvino vose vari kupinda, vese vari kubatana pamwe chete. Zvino pachave nevamwe vakawanda vachapa ropa reupenyu hwavo nokuda kweevhangeri yemweya mutsvene iyi uye nemafashamo ayo anochenesa. Iri kujuja neropa. Hongu iri kujuja neropa. Oh, haleluya! Iyi evhangeri yemweya mutsvene iri kujuja ropa. Ropa revadzidzi vakafira chokwadi. Iyi evhangeri yemweya mutsvene iri kujuja ropa. Ini zvangu ndiri kunzwa kunge kubvutwa kuri pamusoro pechechi. Oh, izvi zviri kungondiita kuti ndinzwe zvakanaka. Zviri zvose zvave pasi peropa. Munoona, mweya mutsvene unofarira shoko. Mweya mutsvene unodya pashoko. Muri kuona? Oh, ini zvangu unouya wodzika pasi zvino wopinda pakati pevanhu wochenesa zvivi zvavo, wobvisa zvirwere zvavo, wobvisa kunzwa kusafara kwavo kose. Zvino ndakadhakwa, kunyatsodhakwa kwandinogona kuita. Kudhakwa nemweya rudo ruchibva mumwoyo wangu. Hazvina basa kuti munhu akamboitei. Zvaregererwa. Muvengi wako akaipisisa. Zvose zvapera. Mumwe munhu akambotaura kana kureva chimwe chinhu kana ini. Saka ini zvinova zvose zvaenda. Zvose zvasukwa zvino. Zvino iri kujuja neropa. Hongu iri kujuja neropa. Evhangeri yemweya mutsvene iri kujuja ropa. Ropa revadzidzi vakafira chokwadi. Ii evhangeri yemweya mutsvene. Oh, ini zvangu zvinofadza sei. Inguva inofadza sei kwauri. Inguva inofadza sei kwandiri. Kana tose tikagadzirira kusangana na Jesu mambo wedu, ichava nguva inofadza sei. Inguva inofadza sei kwauri. Inguva inofadza sei kwandiri. Kana tose tikagadzirira kusangana na Jesu mambo wedu, ichava nguva inofadza sei. Munochida here? Munhu wese? Handei! Oh, inguva inofadza sei kwauri. Inguva inofadza sei kwandiri. Kana tose tikagadzirira kusangana na Jesu mambo wedu, ichava nguva inofadza sei. Ndiri kungonzwa kunge rumutsiriro rwakare uri muchechi. Hamuzi here kakusukwa kekare, kukweshwa zvose? Nguva dzakanaka dzakare dzinofadza. Hamuzi kunzwa zvakanaka here? Oh, ndichamurumbidza, ndichamurumbidza. Rumbidzai gwayana rakaurayirwa vatadzi. Ngati rwimbe izvino. Munhu wese munorwuziva here? Ini ndinorwuziva. Uyai kuno ndibatsirei kurutungamira, hama Neville. Zvino imi mose pamwe chete zvino, tingosimudza maoko edu, chiimbei pamwe iko zvino, iko zvino kana muchikwanisa. Urumbidzai gwayana rakaurayirwa vatadzi. Mupei mbiri imi vanhu vose, nokuti ropa rake rakasuka zvachose gwapa rose. Zvino munhu wese handei! Ndicha murumbidza. Ndicha murumbidza. Rumbidzai gwayana rakaurayirwa vatadzi. Mupei mbiri imi vanhu vose, nokuti ropa rake rakasuka zvachose gwapa rose. Ameni. Zvakaisvonaka izvi. Guta jena separera. Ndine musha mukuru. Rudimbwa pamwe nekorona. Zvino ndakamirira, ndakatarira uye ndichinamatira guta jena rakaonekwa naJohani richidzika pasi. Amen. Zvino fadza. Oh, zvino ngatimirei netsoka dzedu. Munhu wese ndinotarira kuti muri kunzwa zvakanaka. Rangarirai shumiro yemanheru. Zvino tinoda kuimba rwiyo rwedu rwekuonekedzana rwakanaka rwakare. Pazita raJesu tichigwadama, tichiwa, tozvambarara patsoka dzake, mambo wemadzimambo. Kudenga tichamugadza korona kana rwendo rwedu rwapera. Zvakanaka. Munhu wese zvino pamwe chete. Zvakanaka. Pazita raJesu tichigwadama, tichiwa, tozvambarara patsoka dzake, mambo wemadzimambo. Kudenga tichamugadza korona kana rwendo rwedu rwapera. Zita rakakosha, zita rakakosha. O, rinotapira sei, o, rinotapira sei. Tariro yenyika nemufaro wedenga. Zita rakakosha, zita rakakosha. O, rinotapira sei, o, rinotapira sei. Tariro yenyika nemufaro wedenga. Mangwanani anofadza sei. Inguva inofadza sei. Ngatikotamisei misoro yedu zvino kekanguvana. Munhu wese ngaatarise akananga kuna Kristu zvino, muponesi wako. Nenzira yakanyarara ndinoda kuti iwe umipe kutenda nokurumbidza. Woti, Ishe, ini ndinokutendai kwazvo nokuchenesa mweya wangu. Ini ndinokutendai nezvose zvamakandiitira. Regai mweya wenyu uve pamusoro pangu zuva rose. Ishe, itungamirirei, ndiratidzei gwara. Ndiropafadzeiwo, Mwari, ngavape rupafadzo iroro kwauri. Ndiwo munamato wangu. Zvino apo takakotamisa misoro yedu. Hama Nevo, tiparadzaniseiwo. Ishoko remunamato.